What was the Holy Ghost given for? Preached December 17, 1959, in Jeffersonville, Indiana. A Shona translation. Mweya mchene wakapuirwei yakaparidzwa muna zvita 17, 1959, ku Jeffersonville, ku Indiana.
See, Brother Neville believes in laying on of hands.
I see I got a
couple of questions.
Now I'll
get these tomorrow night because I don't have time to look through them tonight. Or perhaps on last night's message.
Zvino ndichaipindura mangwana usiku nokuti handina nguva yokuitarisa manherano pamwe mibvunzo pamaridzo yousiku wapfuura.
Now if anyone has a question on any of the message, just lay them up one night and I can pick them up the next night.
Zvino kana paine munhu ane mibvunzo pane imwe yemaridzo, uyai nayo usiku humwe ndozoitora usiku hunotevera.
Now tomorrow night I would like to find or have rather some ministers if possible.
Zvino mangwana manheru ndichada kuti nditsvage kana kuti ndakatsvaga vamwe vaparidzi kana zvichigona.
If not some good solid man or women that we could call on in the time of need, that in the event
kana zvisingaiti ndingada varume kana madzimai vakasimba vatingadana panguva dzatinovada kuti pachinge paitika.
Tomorrow night we start after the message to laying on hands and for the Holy Spirit.
Mangwana manheru mushure memharidzo chatanga kuisa maoko uye kuitira Mweya Mutsvene.
And then there'll be you have your privilege of staying right here if you wish to all through the holidays if it takes that long to die.
Uyezve kuchazova ne munomukana wakugara pano kana muchida nguva yezororo yose kana zvikatora nguva yakareba kudaro kuti mufe.
And then if not, if you desire to go to your own home,
zvino kana zvikasadaro kana uchida kuenda kumba kwako,
while we would be glad if you get in a place where you just don't know where to go,
hongu tingafara kana ukaenda kunzvimbo yauno usingazivi kwokuenda.
We want to get some ministers, their numbers, if they're visitors, their numbers where they're staying.
Tinoda kutora vaparidzi nenhamba dzavo kwavanogara kana vari vashanyi namba dzopavanogara.
And where we could get a hold of them right away.
Patinokwanisa kuvawana nokuchimbidzika.
And get one in one home, one in another, and one in another.
Toisa munhu kuimba yomumwe nomumwe kuno mumwe nomumwe kuno mumwe.
That they could give you instructions, you who are going to seek for this great blessing that we're talking about, the baptism of the Holy Spirit.
Kuti vakurayirei imi muri kutsvaga maropafadzo makuru awa atiri kutaura nezvavo.
Last night we were speaking what it was.
Usiku wapfuura taitaura kuti chii.
What was the Holy Spirit?
Mweya Mutsvene chii.
And we found it to be just about everything that God promised to us.
Takaona uri zvose zvakavimbiswa naMwari kwatiri.
In it we found just what God's church would need.
Mauri takaona zvingadikanwa nechechi yaMwari.
We found it to be a seal, a comforter, the rest, and the joy, and the peace, and the resurrection.
Takaona uri chisimbiso, munyaradzi, zororo, mufaro, norugare, nokumuka.
And all that God promised to His church lays within the Holy Spirit.
Zvose zvakavimbiswa naMwari kuchechi yake zviri muMweya Mutsvene.
And now tonight we want to preach on or talk on, teach on.
Zvino manherano tinoda kuparidza nezve kana kutaura nezve kudzidzisa pamusoro pe.
I have about 3 or 4 sheets of text here or scriptures on it.
Ndine mapepa matatu kana mana ezvinyorwa pano kana magwaro pamusoro pawo.
In which last night I left my Cruden's Concordian slain here and I didn't get it.
Pa usiku wapfuura ndakasiya Cruden Concordance yangu pano zvino handina kunge ndiinayo.
And I just had to go through the best I could today with the scriptures.
Uye ndazongoita zvandinokwanisa nhasi namagwaro.
Now and tonight we're teaching all what was the purpose of God sending the Holy Spirit.
Zvino uye mangwana usiku huno tichadzidzisa kuti chii chakanga chiri chinangwa chokuti Mwari atumire Mweya Mutsvene?
What's it for?
Wakatumirwei?
If it's such a great thing, then why did God send it?
Kana chiri chinhu chikuru kudai, Mwari wakautumisirei?
Then tomorrow night, we want to talk on, is it for you, and how do you get it, and how do you know when you've got it?
Zvino mangwana usiku, tinoda kutaura nezvokuti, ndowako here, uye unowana sei, uye unoziva sei kuti wava nawo.
And then, after we get through that with the Scriptures, explain it by the Scriptures, using the Scriptures for all things.
Iko zvino, kana tapedza kuzviratidza mumagwaro, kutsanangura namagwaro, tichishandisa magwaro pazvinhu zvose.
Then, those who are seeking the Holy Spirit will come forward then.
Zvino avo vari kutsvaka Mweya Mutsvene vozouya mberi.
And then I hope the revival's on from then on to move on then with the Holy Spirit.
Uye zvino ndine tariro yokuti rumutsiriro runenge rwatanga kubva ipapo kuti vaenderere mberi noMweya Mutsvene.
Now, being at tomorrow night, many might stay quite a while at the rooms in the church.
Zvino sezvo mangwana manheru azhinji vangasara kwechinguva mumaroom omuchurch.
I feel that if we could get as many ministers and those people who are experienced and leading people to receive the Holy Spirit.
Ndinoshuva kuti dai tawana vaparidzi vakawanda navanhu vanoziva kutungamirira vamwe kugamuchira Mweya Mutsvene.
To encourage them to go into the home with a woman and her husband or with someone that's seeking the Holy Spirit, that's well instructed on what to do.
Tovakurudzira kuti vaende mumba nomukadzi nomurume wake kana nomumwe ari kutsvaga Mweya Mutsvene vakadzidziswa zvakanaka zvokuita.
If you would just give your phone number or address to the pastor tonight or tomorrow night.
Dai mukapa nhamba dzefoni kana kero yenyu kumufudzi nhasi kana mangwana usiku.
Just give it to Brother Neville. Then that'd save us gathering in for a meeting.
Ipai hama nevu kuti tirege kupedza nguva nokuungana.
Just give your phone number where we could reach you.
Vape namba yefoni pamunga fonerwa.
And then say, I'll be available. And if you want to place me into a home.
Muchitaura kuti ndinenge ndiripo, uye kana muchida kundiisa muimba.
If it's a woman alone, then we could send a woman, see, to this woman.
Kana ari mudzimai arioga, tinotuma mudzimai maona kumudzimai uyu.
And then if it's in a home where there's a man, his wife, well, we could send a minister.
Zvino kana iri imba ine murume nomukadzi wake, zvino tinotuma muparidzi.
And we'd be glad to have you to cooperate because I know you're everyone interested in this most essential.
Uye tingafara kuti muve muno batira pamwe nokuti ndinoziva kuti mose munofadzwa neizvi chinhu chinokosha kwazvo.
And remember, he that saves a soul from his error has covered a multitude of sin.
Uye rangarirai uyo anoponesa mweya pakudarika kwawo aputira zvivi zvizhinji maona.
And the bride of Christ is hungering and thirsting.
Zvino mwenga waKristo une nzara nenyota.
She's in travail to give birth to the children of God.
Uri mumarwadzo kuti ubereke vana vaMwari.
Now, tonight, before we read the Scriptures, let us bow our heads just a moment for prayer.
Zvino usiku huno tisataverenga magwaro, ngatikotamisei misoro yedu kwekanguva tinamate.
And just before we pray, you with your heads bowed, would you have a request?
Uye tisatanamata imi makakotamisa misoro yenyu, mungava nechikumbiro here?
Just raise your hands and say, God, I solemnly raise my hands. I have need. I pray that you'll help me, O Lord.
Simudzai maoko enyu muti, Mwari zvirokwazvo, ndinosimudza maoko angu, ndine chikumbiro, ndinonamata kuti mundibatsire, O Ishe.
God bless each of you. He sees your hands.
Mwari aropafadze mumwe nomumwe wenyu, anoona maoko enyu.
The angels have taken their request down.
Ngirozi dzanyora zvikumbiro zvenyu.
And Heavenly Father, we now come approaching Thee again in prayer.
Zvino Baba vari kudenga, tiri kuuya kwamuri zvakare mumunamato.
which no doubt that prayer has already been made among the children of God tonight in this little place.
Hatikadziki kuti munamato watoitwa na vana va Mwari usiku huno panzimbo ino duku.
And its songs have been sung and we have lifted hearts and joyful rejoicings at the praises of God.
Uye nziyo dzaimbwa uye tasimudza moyo yedu mumufaro wokurumbidza Mwari.
David said he would come into the congregation of the saints and make his request known.
David akati achauya muungano yavatsvene kuti azivise zvido zvake.
And tonight there has been many hands.
Uye usiku huno kwasimudzwa maoko akawanda.
Perhaps maybe I would say 80% of those that are sitting in this building tonight raise their hands for request.
Zimwe nguva zvichida ndingati zvikamu makumi masere kubva muzana vavo vakagara muno usiku huno vasimudza maoko kuti vane zvikumbiro.
Shows, Lord, that we just can't go without you.
Zvaratidza Ishe kuti hatigoni kufamba tisina imi.
We've got to have you day by day.
Takafanira kuva nemi zuva nezuva.
You are our life, our joy, our health.
Muri upenyu hwedu, mfaro hwedu, hutano hwedu.
Our sustaining strength, our stay, our buckler, our shield from the enemy.
Simba redu rinotiraramisa, hugaro hwedu, nhoo yedu, nenhoo yedu kumuvengi.
And we just could not fight this battle of life without you.
Hatigoni kukunda hondo dzoupenyu tisina imi.
It would be totally impossible for us to do it. And we have to totally rely upon you.
Hatikwanisi kuzviita, tinofanira kuvimba nemi zvakaperera.
For we know that we're walking through a dark and dismal land.
Nokuti tinoziva kuti tiri kufamba munyika ine rima musinganyatsooneki.
On every side the enemy has beset us on given traps and snares.
Muvenga ari kutirwisa mativi ose achiisa misungo nemiedzo.
Our paths, Lord, are set full of snares of the enemy to upset us.
Nzira dzedu Ishe dzakazara nemisungo yemuvengi kuti atikanganise.
And we too know at the end of the road we got that long shadowy valley called death to walk through.
Nesuwo zvakare tinoziva kuti kumagumo rwendo tinomupata wakareba unonzi rufu wachiafamba mauri.
Oh Lord, who would hold our hands then?
Oh Ishe, ndiani achatibata maoko ipapo?
We want to know you now, Lord.
Tinoda kukuziva iko zvino Ishe.
We want to know that you've got our hands and we got your hands.
Tinoda kuziva kuti makabata maoko edu nesuwo takabata ruoko rwenyu.
That we can have that anchored assurance that when we come to that last great moment of our life, that enter into that door called death.
Kuti tive nekugutsikana kwakakwana kuti patinosvika panguva huru yokupedzisira muupenyu hwedu kuti patinopinda pasuo rinonzi rufu.
That we can say with the saint of old, I know him in the power of his resurrection. And I know that when he calls, I'll come out from among the dead.
Tigoti nomutsvene wakare, ndinomuziva musimba rokumuka kwake, uye ndinoziva kuti paachadana, ndichamuka kubva kuvakafa.
Now, Father God, we would pray that you'll bless our request and our gathering.
Zvino Mwari Baba, tinonamata kuti muropafadze zvikumbiro zvedu nokuungana kwedu.
Bless thy words.
Ropafadzai mashoko enyu.
If I should say anything that would be contrary to your word or your will, thou still has the power to close the mouth as you did in the den of lions when Daniel was present.
Kana ndikataura chipi zvacho chingapesana neshoko renyu kana kuda kwenyu, imi muchine simba rokuvhara muromo sezvamakaita mugomba reshumba maiva naDaniel.
And we pray, Lord, that you would open ears and hearts tonight that and create in them a hunger and thirst.
Uye tinonamata Ishe kuti muvhure nzeve nemoyo usiku huno kuti uye musike mavari nzara nenyota.
May they be so thirsty that they cannot sleep or rest nowhere until the Comforter has come.
Ngavave nenyota yokuti vatadze kuvata kana kuzorora kusvikira munyaradzi auya.
We believe that we are living in the last days, in the shadow of His coming.
Tinotenda kuti tiri kurarama mumazuva okupedzisira, mumumvuri wokuuya kwake.
That's what these messages are directed to, Lord.
Uye ndizvo zviri kunongedzerwa nemharidzo idzi, Ishe.
It's for the people to take heed, take warning.
Kuti vanhu vachenjere, vatore yambiro.
And may tonight we just pull off the shell right now. Lay it over on the side of the bench.
Uye dai usiku huno, tangobvisa makwande iko zvino, twatsveta parutivi rwebench.
Say, Lord God, I am a receptacle to you. Let your spirit surge through me. Mold me and make me after thy will.
Todi Ishe Mwari, ndinogona kukugamuchirai. Regai mweya wenyu ufambe mandiri undiumbe sokuda kwenyu.
I'll yield my heart, my strength, my all to thy call.
Ndichapira moyo wangu, simba rangu, nezvose zvangu nokuda kwenyu.
Hear us, Lord.
Tinzwe, Ishe.
We not here to be seen on this rainy night.
Hatisi pano kuti tionekwe usiku huno huri kunaya.
We are not here just for no place else to go.
Hatisi pano nokuti hatina kumwe kwokuenda.
We are here for one solemn, sacred, holy purpose in our hearts, that is to draw nigh unto you.
Tiri pano nechinangwa chimwe chinokosha chichene mumoyo yedu chokuti tiswedere pedyo nemi.
Knowing that you've promised, if we would draw nigh unto you, you draw nigh unto us.
Tichiziva kuti makavimbisa kuti kana tikaswedera kwamuri, imi muchaswedera kwatiri.
And that's why we are here.
Uye ndicho chikonzero tiri pano.
He that comes in hungry will not go out hungry.
Uyo anouya ane nzara haadzokeri nenzara.
Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, said Jesus, for they shall be filled.
Vakakomborerwa vane nzara nenyota yekururama, ndizvo zvakataurwa naJesu, nokuti vachagudiswa.
And if we ask for bread, we will not receive a stone.
Kana tikakumbira chingwa, hatinga gamuchiri dombo.
We have that assurance.
Tinako kuimba ikoko.
And if we ask for fish, we will not receive a serpent.
Uye tikakumbira hove, hatigamuchiri nyoka.
But God our Father will feed us with the manna of heaven, His Word and His Spirit that bear record of Him.
Asi Mwari baba vedu vachatipa mana yokudenga, shoko rao nomweya wavo zvinova pupurira.
Answer our prayers, Lord, and our request as we further wait on Thee. In Jesus Christ's name we pray. Amen.
Pindurai munamato yedu, Ishe, nezvikumbiro zvedu tichimirira zvakare pamuri muzita raJesu Kristu tanamata. Amen.
Now, you that's keeping these scriptures down, if you would turn with me to St. John again. The 14th chapter.
Zvino imi muri kunyora magwara aya, kana mukavhura neni zvakare kuna Johani chitsauko 14.
We want to begin at the 14th chapter of St. John.
Tinoda kutangisa pachitsauko 14 cha Johani.
And let's start about the 14th verse, St. John 14:14, and just read a portion of this scripture.
Zvino ngatitange ipandima 14, Johani 14:14.
Now, in this you will find much of the context that I want to speak on tonight.
Zvino apa muchaona zvizhinji zvandichataura nezvazvo usiku hwanhasi.
And remember, you that have the red letter Bibles, it's in red, this is.
Uyerangarira imi muna mabhaibheri ana mavara matsvuku, izvi zvakanyorwa namavara matsvuku.
It's the words that Jesus Himself spoke
of.
So therefore we can rest assured that it will be just as He has said.
Zvino nokudaro tinozorora tinako kuvimba kuti zvichaitika sezvaakataura achiti.
Heavens and earth will pass away, but His word shall never fail. Now we shall read from the 14th verse of the 14th chapter. If ye shall ask anything in my name, I will do it.
Kana muchikumbira chinhu kwandiri muzita rangu ndichachiita.
What a blessed promise.
Ivimbiso yakaropafadzwa zvakadini.
If you love me, keep my commandments.
Kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu.
And I will pray the Father and He shall give you another comforter that He may abide with you forever.
Neni ndichakumbira Baba vachakupai mumwe munyaradzi kuti agare nemi nokusingaperi.
Even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not.
Ndiye mweya wazvokwadi nyika haigoni kumugamuchira nokuti haimuoni kana kumuziva.
Now you that would be reading from a Greek Bible would see it in your not see there means to understand.
Zvino imi vangadai vachiverenga mubhaibheri rechiGreek munozviona apa kwete kuona kunoreva kunzwisisa.
For the world understandeth Him not.
Nokuti nyika haigoni kumunzwisisa.
That is so true.
Ichi ichokwadi chaicho.
Let me read it again now.
Regai ndiverenge zvakare.
Even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive because it seeth Him not, neither knoweth Him.
Kunyange mweya wechokwadi uyo nyi wechokwadi nyika haigoni kumugamuchira nokuti haimuoni kana kumuziva.
But ye know Him.
Asi imi munomuziva.
Who? The Comforter.
Ani? Munyaradzi.
For He dwelleth with you now. Present tense.
Nokuti ugere nemi iko zvino.
He dwelleth with you and shall be in you.
Ugere nemi uye uchava mukati menyu.
What is it, the same Comforter?
Chii chocho, munyaradzi mumwe chete.
I will not leave you comfortless.
Handikusii muri nherera. Ini.
Anyone knows that I is a personal pronoun?
Mose munoziva kuti ini inomirira munhu.
I will come to you.
Ini ndinouya kwamuri.
Yet a little while and the world seeth me no more, but ye see me.
Kuchine nguva duku nyika haichazondioni asi imi munondiona.
Because I live, ye shall live also.
Nokuti ini ndiri mupenyu nemiwo muchava wapenyu.
At that day you shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.
Nezuva iro muchandiziva kuti ndiri muna Baba nemi mandiri neni mamuri.
There's going to be the center of my thought, but we're going to read a little farther.
Ndipo pachava nomoyo wepfungwa yangu asi tichaverenga pamberi zvishoma.
Let me read that also now again.
Regai ndiverenge izvozvo zvakare.
At that day.
Nezuva iro.
The great day. The judgment day.
Zuva guru rokutongwa.
That day ye shall know that I am in the Father, and ye in me, and I in you.
Nezuva iro muchaziva kuti ndiri muna Baba nemi mandiri neni mamuri.
He that has my commandment and keepeth them, he it is that loveth me.
Une mirayiro yangu akaichengeta ndiye unondida.
And he that loveth me shall be loved of my Father.
Unondida uchadikanwa na Baba wangu.
And I will love him and will manifest myself to him.
Neni ndichamudawo ndichazviratidza kwaari.
Judas said unto him, not Iscariot.
Judas usatari iye Iscariot akati kwaari.
Lord, how is it that thou will manifest thyself to us and not to the world?
Ishe ndo kudini kokuti muchazviratidza kwatiri musingazviratidzi kunyika.
That's cosmos, the world order.
Ndiyo cosmos, mamirire yenyika.
If you got a Marjorie reading there, you'll notice mine's a G, and it says over here, cosmos, our world system.
Kana uine Bible rine zvinyorwa kumucheto, uchaona mune rangu zviripa na G, uye rinoti cosmos, kana mamirire yenyika.
That's churches and so forth.
Ndiwo machurch nezvimwe maona.
How is it that you manifest yourself to us and not to them?
Ndiko kudiniko kuti muchazviratidza kwatiri kwete kwavari?
How can you do it?
Munozviita sei?
Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words.
Jesu akapindura akati kwavari, kana munhu achindida, achachengeta shoko rangu. Amen.
And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him.
Na baba wangu wachamuda, tichauya kwaari, tikaita ugaro hwedu maari.
He that loveth me not, keepeth not my sayings.
Asinga ndidia, achengeti mashoko angu.
Might keep the church's sayings, but keep his sayings, you see.
Ungango chengeta mashoko echechi, asiku chengeta mashoko ake, maona.
And the words which ye hear is not mine, but the Father which sent me.
Shoko ramuno nzwa arizi rangu, asindera baba wakandituma.
These things have I spoken unto you, being yet present with you.
Zvinhu izvo ndaka kudzai ndichigere nemi.
But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name,
asi munyaradzi anova mweya mutsvene uchatumwa nababa muzita rangu.
He shall teach you all things and bring all these things.
Iye uchakudzidzisai zvose nokukurangaridzai zvinhu izvi zvose.
That's his word.
Ndiwo mashoko ake.
To your remembrance whatsoever I have said unto you.
Kukurangaridzai zvose zvandakareva kwamuri.
What purpose did God send the Holy Spirit then?
Zvino chikonzero chei Mwari akatumira mweya mutsvene.
May he add his blessings to his word.
Dai awedzera maropafadzo ake kushoko rake.
Jesus said that at that day you'll know that I am in the Father, and the Father is in me.
Jesu akataura kuti nezuva iro muchaziva kuti ndiri muna baba na baba vari mandiri.
And I'm in you and you're in me.
Nemimuri inindiri mamuri nemimuri mandiri.
Now if we were going to say this.
Zvino kana tiri kuzotaura izvi.
Now remember, this is going to be on tape.
Zvino rangarirai izvi zvichaiswa pa tape.
A Christian businessman out of Louisville called me a while ago.
Murume we Christian businessman wok Louisville akandidaidza nguva shoma ichangopfuura.
He said, it's a shame, Billy, that these messages, like you said last night, doesn't get to 40,000 here instead of 150, 200, 300 people at your little tabernacle.
Akati zvinonzwisa tsitsi, Bill, kuti mharidzo idzi sewakaparidza usiku hwapfuura haisviki kumakumi mana ezuru panzvimbo yezana namakumi mashanu kana mazana maviri kana mazana matatu avanhu vari patabernacle yenyu diki.
I said, sir, in 6 months from now, if Jesus tarries, the whole world around will hear this.
Ndikati changamire pamwedzi mitanhatu kubva zvino kana Jesu akanonoka, pasi pose vachanzwa izvozvi. Maona?
Them tapes go all over the world. All around.
Matepe ava achasvika munyika dzose, maona, pasi pose.
And therefore, we are teaching here now just what we believe to be truth.
Uye nokudaro tiri kudzidzisa zvatinotenda pano kuti ichokwadi.
And what we have found out that God has confirmed it to us to be truth.
Uye zvatakaona kuti Mwari akasimbisa kwatiri kuti ichokwadi.
Now, the purpose, what was God's purpose in sending the Holy Spirit?
Zvino chinangwa chaiva chinangwa chaMwari pakutumira mweya mutsvene chii?
I will mark that down, John 14, beginning at the 14th verse and reading through the chapter for the basis.
Zvino ndazinyora pasi John 14 kutanga pandima 14 uye tichiverenga chisauko chose kuti tiwane nheyo.
God's purpose we find here in sending the Holy Spirit was one purpose that God Himself might dwell in His church and continue His plans through the church.
Taona apa kuti chinangwa chaMwari pakutumira Mweya Mutsvene chaiva chinangwa chimwe chokuti Mwari pachake agare muchechi yake achienderera mberi kuita nezvaakaronga ari muchechi.
That God was in Christ, continuing His plans through Christ.
Kuti Mwari aiva muna Kristo achienderera mberi nohurongwa hwake ari muna Kristo.
Out of Christ into the church, continuing His work through the church.
Kubva muna Kristo akapinda muchechi akaenderera mberi namabasa ake ari muchechi.
Now we know what the Holy Spirit is.
Zvino tinoziva kuti Mweya Mutsvene chii.
We found out last night that it's God.
Takaona usiku hwapfuura kuti ndiMwari.
Now, when we think of God the Father, as Jesus spoke of here, His Father.
Zvino kana tichifunga nezvaMwari Baba, sokutaura kwakaitwa naJesu pano, Baba vake.
God the Son, as Jesus.
Mwari Mwanakomana, saJesu.
God the Holy Spirit, as what we call it today.
Mwari Mweya Mutsvene, sokudaidza kwatinouita nhasi.
Now that does not mean that there is three individual distinct gods.
Zvino izvi hazvirevi kuti kuna vana Mwari vatatu vakasiyana.
It means that there is one God in three offices.
Zvinoreva kuti ndiMwari mumwe ari mumashandire matatu.
May we say it like this?
Regai titaure tichidai.
All that God was, He poured into Christ because He emptied Himself and poured it into Christ.
Zose Mwari zvaaiva akazvidurura muna Kristu, nokuti zose zvaari akazvidurura muna Kristu.
And Christ was the fullness of the Godhead bodily.
Uye Kristu ndiko kwaiva kuzara kwoumwari munyama.
All that Jehovah was, He poured into Christ.
Jehovah zvose zvaaiva akazvidurura muna Kristu.
And all that Christ was, He poured into the church.
Uye zvose Kristu zvaaiva akazvidurura muchechi.
Not into one individual, but into the entire body.
Kwete mumunhu mumwe asi mumutumbi wose.
There where we come together in unity, we have power.
Naizvozvo patinoungana muhumwe tine simba.
All that God was in Christ, and all that Christ was is in you.
Zvose zvaiva Mwari zvaiva muna Kristu, uye zvose zvaiva muna Kristu zviri mauri.
For God was made flesh and dwelt among us.
Nokuti Mwari akaitwa nyama akagara nesu.
1 Timothy 3:16, if you're putting it down.
Timotheo yokutanga 3:16 kana muri kunyora.
Without controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifested in the flesh. We handle Him.
Pasina gakava chakawanzika choumwari chikuru kwazvo chokuti Mwari wakaratidzwa munyama takamubata.
God, Jehovah, made flesh and walked on the earth, and we saw Him with our eyes.
Mwari, Jehovah, akaitwa nyama akafamba panyika tikamuona nemaziso edu.
You know, in the same chapter of John 14, Philip said, Lord, show us the Father and it will satisfy us.
Munoziva muchisauko chimwe ichocho chaJohn 14. Filipa akati, Ishe tiratidzei Baba, zvigotiringana.
Jesus said, I've been so long with you, Philip, and you don't know me?
Jesu akati, ndakava nemi nguva yose iyi, Filipa, hausati wandiziva here?
When you have seen me, you have seen the Father.
Kana waona ini, waona Baba.
And why sayest thou unto me, show us the Father?
Zvino unoreva sei kwandiri uchiti tiratidzei Baba?
God was made flesh.
Mwari akaitwa nyama.
Now here it is.
Zvino hezvi.
The Father was God over you. We're saying,
tiri kuti Baba ndiMwari aiva pamusoro penyu.
We've been since Adam.
Tiri pano kubva panguva yaAdam.
God the Father was over Moses and the children of Israel in a pillar of fire.
Mwari Baba waitungamirira Moses navana vaIsrael ari mushongwe yomoto.
Then God with us in Christ. Walk with us, talk with us, eat with us, sleep with us.
Zvino Mwari akazova nesu muna Kristu, akafamba nesu, akataura nesu, akadya nesu nokurara nesu.
God over us, God with us, and now God in us.
Mwari pamusoro pedu, Mwari ainesu, iko zvino Mwari matiri.
All God was coming to Christ, all Christ was coming to the church.
Zvose Mwari zvaaiva zvakauya muna Kristu, zvose Kristu zvaaiva zvakauya muchurch.
What is it?
Chii?
God working in you.
Ndimwari achishanda mauri.
Anywhere in the world he'd want to call on you right there. Working in you to do his good will.
Kupi zvako pasi pose kana achida kuti akutume. Unenge uripo achishanda mauri kuita kuda kwake kwakanaka.
How we are to thank God for that.
Tinofanira kutenda Mwari zvakadini pamusoro pazvo.
God, the Holy Spirit is sent for the purpose of God living in his church, moving through each age, working out his divine will.
Mwari, Mweya Mutsvene, wakatumirwa chinangwa chokuti Mwari agare muchechi yake achifamba muchizvarwa chimwe nechimwe achiita kuda kwake kutsvene.
When man makes fun of you, they're not making fun of you. They're making fun of him that sent you.
Kana munhu achikuseka, hasi kuseka iwe, ari kuseka uyo wakakutuma.
So, Jesus said, blessed are ye when man shall say all manner of evil against you, falsely for my name's sake. Blessed are you.
Nokudaro Jesu akati makaropafadzwa imi kana vanhu vachikupomerai zvakaipa zvose nenhema nokuda kwezita rangu. Makaropafadzwa imi.
And again, all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions.
Uye zvakare vose vanorarama zvakanaka muna Kristo vachatambudzwa.
For when God made himself known in Christ, they hated him.
Nokuti Mwari paakazvizivisa pachake muna Kristo vakamuvenga.
Who hated him worse? The church.
Vakanyanya kumuvenga ndiani? Yaiva church.
The church hated him worse.
Church ndiyo yakanyanya kumuvenga.
They hated him worse than the drunkard.
Yakamuvenga kudarika zvidhakwa.
They hated him worse than all the other people.
Yakamuvenga kudarika vamwe vanhu vose.
It was the church that hated him.
Church ndiyo yakamuvenga.
So therefore, when you see cosmos, the world or the world know him not means the church so-called knew him not.
Zvino nokudaro kana muchiona cosmos, mamirire enyika, nyika haina kumuziva, zvinoreva church sezvainodaidzwa haina kumuziva.
He came to his own and his own received him not.
Akauya kuno kwake uye vokwake havana kumugamuchira.
But as many as did receive him, to them gave he the power to become sons of God.
Amen.
To them that believed on his name.
Asi vose vakamugamuchira akavapa simba kuti vave vana vaMwari ivavo vanotenda muzita rake.
Oh, how we should love him and worship him.
Oh, tinofanira kumuda nokumunamata sei.
Amen.
The purpose of God wanting to become in fellowship.
Chinangwa chaMwari chokuda kuyanana.
Like, before we leave that text, let's use this.
Somfananidzo chatasiya nyaya iyi ngatitore izvi.
In the days of Ruth, in the law of redemption, when Naomi had left the country because of trial, hard times.
Mumazuva Rute pamurairo wokudzikinura. Naomi paakanga asiya nyika yake nokuda kwamatambudziko nenguva dzakaoma.
She went into the Moabite land, which were just lukewarm nominal Christians.
Akaenda kunyika ya Moab yaiva navanhu vapakati napakati makristo asina kuperera.
Because the Moabites come from the daughter of Lot.
Nokuti vaMoab vakaberekwa kubva pamwanasikana waLot.
And they were so-called believers and mixed up.
Uye vaiva vatendi vezita bedzi uye vakasanganiswa.
And then her husband died and her two sons died.
Uye zvino murume wake navanakomana vake vaviri vakafa.
And on the road home, Naomi, Ruth, Naomi on her road home.
uye munzira yekudzoka kumusha Naomi Rute na Naomi munzira yekuenda kumusha
her one of her daughter-in-laws Orpah she said that she would return back to her country to her gods and to her church and to her people
mumwe wavarora wake Orpah akati ava kudzokera kunyika yake kuna vana mwari vake kuchechi yake nokuvanhu vake
and Naomi tried to get Ruth to go back but she said
uye Naomi akaedza kuti Rute adzokerewo asi akati
your people are my people your God is my God where you die there I'll die where you're buried there I'll be buried and I'll not turn back
vanhu venyu vachava vanhu vangu mwari wenyu achava mwari wangu pamunofira ndipo pachinichafirawo pamunovigwa ndipo panichavigwa handidzokeri
That's when a person's caught a vision.
Ndipapo munhu paanenge abata chiratidzo.
No make any difference what her people said you're going over there to become a holy roller or something that didn't make any difference to Ruth.
Hazvina mhosva kuti vanhu vake vanoti kudini uri kuenda uko kundova munhu anosorwa kana chimwe chakadaro izvi hazvina kukanganisa Ruth.
There was a purpose of God to be fulfilled.
Haiwa nechinangwa chaMwari chaida kuzadziswa.
And just as sure as you're hungering tonight for the Holy Spirit, it's something in you pulling you that a purpose of God in your life has got to be fulfilled.
Amen.
Just like it was with Ruth.
Tsinzara yaunayo manirano yomweya mutsvene chimwe chinhu chiri mauri chiri kukudhonza kuti chinangwa chaMwari muupenyu hwako chizadziswe sezvo zvakanga zvakaita kuna Ruth.
The story is so beautiful, I just can't leave it for a moment.
Inyaya yakanaka kwazvo handigoni kuti ndiisiye kweka nguva.
You know the law of redemption that when Boaz
munoziva murayiro wokudzikinura kuti apo Boaz
you know the story of how Ruth gleaned in the field and found favor with Boaz
munoziva rungano rwokukohwa kwakaita Rute mumunda akazofarirwa naBoaz
and before he could marry her he had to redeem all that Naomi had lost
asati amurora aifanira kudzikunyura zvose zvakanga zvarasikirwa naNaomi
and the only one that could redeem Naomi's fallen estate in the law of redemption was a near kinsman
munichete aikwanisa kudzikunyura Naomi pachinhano chake pamurayiro wokudzikinura yaiva hama yapedyo
had to be kin folks before He could redeem.
Aifanya kungari hama asati adzikinura.
And that was her closest kin folks.
You know we ndiye aiva hama yake yapaitwa.
And he had to make a public ensign outside of the gate or public confession that he had redeemed all that Naomi had lost.
You know aifanya kuita chiratidzo chiri pachena kunze kwesuo kana kupupura pachena kuti adzikinura zvose.
And Boaz did it by kicking off his shoe before the elders and said, if there's anybody here that's got anything that belongs to Naomi, I this day have redeemed it.
You know, Boaz akazviita nokubvisa shangu dzake pamberi pavakuru. Akati kana paino munhu pano ane chinhu chaNaomi, ndachidzikinura zuva ranhasi.
And that's the way God did follow his own laws.
Ndizvo zvakaita Mwari akachengeta murayiro wake.
God cannot follow, give you one law to follow and him follow another.
Mwari haateveri, haakupi mumwe murayiro wokutevera iye achitevera mumwe.
He follows his own laws.
Anochengeta mirayiro yake.
Then God, in order to redeem the lost church, the lost world, the lost creation,
Zvino Mwari kuti adzikinure chechi yakarashika, nyika yakarashika, zvisikwa zvakarashika.
God who is infinite in spirit to redeem the lost human race, God himself become kin folks. A man, a son that he created in the womb of Mary.
Mwari uyo asingagumi mumweya kutsikinura vanhu akarashika. Mwari amene akavahama munhu mwanakomana waakasika mumimba yaMaria.
And then he made an ensign or a testimony outside the gates of Jerusalem.
Dino akaita chiratidzo kana kuti chapupu kunze kwamasuo eJerusalem.
He was lifted up between the heavens and earth and died and redeemed everything.
Akasimudzwa pakati pedenga nenyika akafa akadzikinyura zvose.
And in bleeding he sanctified a church that he himself might live in and fellowship and commune with.
Mukudeura ropa akachenesa church kuti iye amene agogaramo nokuyanana nokudyidzana nayo.
That lost spot of fellowship from the Garden of Eden where God came down every evening, church time.
Kuyanana kwakaraswa mubindu reideni uko mwarai uya manheru oga oga nguva yokuenda kuchurch.
Did you notice God came down in the cool of the day, the setting of the sun?
Makamboona here kuti mwari aiuya mukutonhorera kwezuva, mukuvira kwezuva.
There's something about when it starts to get night. People think of church and of God. Christians.
Pane chinoitika kana kotanga kusviba, vanhu vanofunga zvechurch nezvamwari, maKristu.
You see the sun setting, you realize it's your sun is setting.
Uchiona kunyura kwezuva, unorangarira kuti zuva rako riri kudoka.
And in the cool evening, he come down and commune with them.
Mukutonhorera kwenguva dzamanheru, aiuya oyanana navo.
And there, he lost that fellowship because sin would not let him do it.
Uya akarashikirwa nokuyanana, nokuti chivi hachina kumutendera kuti adaro.
And then he was made flesh and dwelt among us in order that he could come back again to man. And live in man. And restore man to a state of communion with him again and give him back his God-given right.
Naizvozvo akaitwa nyama akagara pakati pedu kuti adzoke zvakare kumunhu. Agogara maari nokudzora munhu pakuyanana naye zvakare kuti munhu adzoserwe mvumo dzake dzakapiwa naMwari.
That's what he did. That's the purpose of the Holy Ghost. It's the Father again.
Ndizvo zvakaita, ndicho chinangwa chomweya mutsvene, ndiBaba zvakare.
God the Father, dwelling in you, working out His plans to finish His plan of redemption.
Mwari Baba, vachigara mauri, vachiita basa ravo rokupedza urongwa hwavo hwokudzikinura.
Working through you, making you a co-worker with Him.
Vachishanda nomauri, vachikuita mushandi pamwe navo.
Giving you a place. Amen. Giving you a part for your fallen lost brother and sister.
Vachikupa nzvimbo, vachikupa chikamu chehama nehadzvanzi vakarashika.
Giving you His Spirit and His love to go hunt the lost as He did in the Garden of Eden.
Vachikupa mweya wavo nerudo rwavo kuti undotsvaka vakarashika sezvavakaita mubindu reEden.
Adam, Adam, where art thou?
Adam, Adam, uripiko?
That's what the Holy Spirit does to a man or a woman.
Ndizvo zvinoita mweya mutsvene kumurume kana mukadzi.
When it strikes into their heart and takes its abode, there's a thirst and a hungry for lost souls.
Kana ukabata pamoyo yavo ukagaramo, panoita nyota nenzara kutsvaka mweya yakarashika.
That's what's the matter with the meetings today.
Ndiyo nhamo ine misangano ya nhasi.
There's not enough spirit touch in it to go for the souls of the lost and the dying.
Haina kukwana kwomweya mairi kuti vatsvake mweya yavakarashika iri kufa.
It's more to make a name or a church or a building or denomination instead of a soul-winning program.
Nhasi vanonyanya kutsvaga mbiri yezita kana yechechi kana yemba kana yedenomination pachinambo cheurongwa hwokuponesa mweya yavanhu.
How pitiful.
Zvinonzwisa tsitsi sei.
We could stay on it much.
Tingaramba tiri panyaya iyi zvakanyanya.
God poured Himself into Christ. Correct.
Mwari wakazvidurura muna Kristu. Hongu.
Christ poured Himself into the church.
Kristu akazvidurura pachake muchurch.
Therefore, now watch.
Nokudaro zvinotarirai.
At that day, you will know that I am in the Father, and you are in me. and I am in you. At that day you'll know it. For it's the whole thing is one plan of redemption. Coming down.
Nezuwa hilo, nchaziwa kuti ndiri muna baba, nemi mandiri, neni mamuri. Nezuwa hilo, mchaziziwa no kuti izi, zose izano rimwe chetero kudzikinyura, achidzika pasi.
That God coming back to live in and dwell with and commune to His people, as He did at the beginning.
Mwari wakadzoka kuzorarama nokugara nesu nokutaura navanhu vake sezvaakaita pakutanga.
Now, then as soon as He gets His church in speaking conditions,
zvino kana amisa chechi yake kuti akwanise kutaura nayo,
gets His church to a place that He can flow Himself through and love and persuade and fellowship, then there'll come a Eden.
Kuzvitsa chechi yake pokuti anogona kuzvidurura nomairi norudo nokunyengetedza nokuyanana, ndipo panozouya Eden.
He'll take His church back to where it left Him at, back to an Eden again. There, where it fell.
Anozotora chechi yake kuenda nayo payaka musira ku Eden. Zvakare payakawa.
That's where it made its first start of fall.
Ika zvino ndipo payaka tangira kana kuti payakawa.
That's where it will be taken right back with ever clean slate of redemption, bringing them straight back to that place again.
Ndipo chaipo paichadzorerwa nokukwana kwose kwokudzikinurwa kuvadzorera kunzvimbo iyi zvakare.
The church has been in the world for some time.
Chechi yavapo panyika kwenguva yakati rebei.
And the church, really, after the Reformation of 1500 years of dark ages,
uye chechi zvazviri mushure mokuvandudzwa kwamakore churu namazana mashanu enguva dzerima.
Luther was the first reformer to come forth after the round of the apostles.
Luther ndiye muvanduzi wokutanga kuvapo mumashure mavaapostora.
And then when Luther come forth, God tipped up a little bit of the Spirit and poured it out upon the church in justification.
Uye zvino pakauya Luther, Mwari akabvumira chikamu chiduku chomweya akadururira muchurch mukururamiswa.
And then in the days of Wesley, He poured out a little more of Himself into sanctification.
Wesley akadurura mweya wake amene wakati wandei mukucheneswa.
And as the age has grown on to the end time, God has been filling His church.
Uye chizvarwa chichikura kuenda kumagumo, Mwari akanga ari kuzadza church yake.
Just look around and find out if that's truth or not.
Ingotarisa kose kose uone kuti icho kwadi here kana kwete.
Look at the Lutheran age, you who read history. Look at their revival and what they did.
Tarisa chizvarwa cha Luther, imi vanoverenga nhoroondo. Tarisai rumutsiro rwavo nezvavakaita.
Look how much greater the Wesley revival was. How much more power they had, but in the minority.
Onai kuti rumutsiro rwa Wesley rwakanga rwakakura zvakadini, vaiva nesimba rakawanda zvakadini.
Watch in the days of Pentecost, what a revival they had then. What a great wide sweeping.
Tarisai mazuva ePentecost, kuti vaiva norumutsiro rukuru zvakadini, zvakapararira zvakadini.
To our Sunday visitor, the Catholic paper, give confession that the Pentecostals produced 1,500,000 conversions in 1 year.
Chakare Sunday visitor rinovapepa nau rekatorike rakapupura kuti maPentecost akatendeutsa miriyoni imwe namazana mashanu ezuru mugore rimwe.
Outdone all the rest of churches together. The Catholic only changed, claimed a million.
Zvikakunda machechi ose akabatanidzwa, makatorike vakashanduka vachiti vane miriyoni.
And their own Sunday visitor, the paper called the Sunday visitor, gave statement that the Pentecostals outrun them.
Mupepa ravo Sunday visitor, rinonzi Sunday visitor, rakapa statement kuti maPentecost akavakunda.
And remember, Pentecostal conversions is Holy Ghost filled conversions. In a minority to start with, on the side of the alley out there with a low guitar.
Vakatanga vari vashoma, vaimira mumikoto ne gitare dzaro.
Women couldn't even afford a pair of stockings.
Uye vakadzi haikwanisi kutenga kana mastokinis.
Laying out on the railroad tracks and picking up corn and mash it and making bread for their children.
Vairara kunjanji dzezvitima vachinhonga gorosi nokurikuya nokugadzirira vana vavo chingwa.
But what's it come to? The most powerful standing church in the world today. Not in the eyes of the world, but in the eyes of God. Because he proves it by what he's doing for
them.
He's pouring himself into them. Pouring it in. Notice now what's taking place. God pouring yourself into them. Now the church has got to a place from Luther, Wesley, and the revivals on to Pentecost.
Zino church yasika panzimbo kubva pana Luther, Wesley, uye rumutiriro ruripo nama Pentecost.
And now into this age that we're coming now, by the same Holy Spirit, just more of it.
Zino muchizvarwa chino chatiri kupinda nomweya mutsvene mumwe chete wakangopamidzirwa bedzi.
Now when them Lutherans back there got saved, they got a portion of the Holy Spirit.
Zino pakaponeswa vechiLuther vakawana chikamu chomweya mutsvene.
When the Methodists got sanctified, that was a work of the Holy Spirit.
Pakateneswa maMethodists raiva basa romweya mutsvene.
See, it was a part of the Holy Spirit. They without us are not made perfect, says the Scripture. See? Now, God, as the light has begun to shine in the last days, He is expecting us, a great thing from us. Because for there is much given, there is much required.
Nokuti avo vakapiwa zvakawanda vanotarisirwa kupa zvakawanda.
So he's going to require much more of us than he did of the Lutherans or the Methodists.
Naizvozvo anotitarisira kuita zvakawanda kudarika zvakatarisira maLutheran kana maMethodists.
Because we walk in a greater light, with a greater power, with a greater witness than they had.
Nokuti tiri kufamba muchiedza chikuru chine simba rakanyanya chine chapupu chikuru kudarika chavaiva nacho.
Now we have a greater witness of the resurrection.
Naizvozvo tine chapupu chikuru chokumuka kwakafa.
We have things more firmer, more sure than they had.
Tine zvinhu zvakasimba zvechokwadi kudarika zvavo.
But it's just like I said to a Lutheran college not long ago.
Zvakafanana nokutaura kwandakaita ku Lutheran College nguva fupi yapfuura.
They said, what have we got?
Vakati ko isu tinei.
I said, a man planted a field of corn. The first little blades come up, he said, thank the Lord for a crop of corn.
Ndikati mumwe murume wakarima munda wegorosi, chipande chokutanga chakabuda, akati ndinotenda Ishe nokuda kwembeu yegorosi.
Potentially, he had it. But he only had it in the early farm.
Akanga achazova nayo, asakanga ainayo mukutanga kwayo ichangomera.
By and by it become a stalk.
Nokufamba kwenguva yakazova dzinde.
And a tassel come out on it, which was Methodist.
Muchegechera ukabuda pairi yaiva Methodist.
It's nature, you'll see God working.
Kana ukacherechedza zvisikwa unoona Mwari achishanda.
There's a secret line there that even goes with my ministry. That watching nature, see how it does, what age and what time, you see where you're living.
Watch
the age. Now, then the Methodists, they were tassels. They looked back to the Lutherans and said, we got sanctification, you haven't got nothing in it. By and by, from that pollen from the Methodists, come forth a grain of ear corn.
Nokufamba kwenguva kubva pamuchekechera uya kubva pa Methodists pakazobuda mbeu ye hura yegorosi.
That was Pentecost.
Yakanga iri Pentecost.
There you are, justification, one stage of it.
Mazuona kururamiswa nderimwe dano racho.
Sanctification, another stage of it.
Kucheneswa nderimwe dano racho.
The Holy Spirit, another stage of it.
Mweya mutsene rimwe zvedano racho.
Pentecost, Luther, Wesley, Pentecost.
Pentecost, Luther, Wesley, Pentecost.
Now what does Pentecost?
You know, ko Pentecost.
I liken it because in Pentecost, it brought back not a green leaf, not a tassel.
Dinoifana nidzira nokuti muPentecost makabuda kwete shizha dema, kwete mchekechera.
But the corn cannot say to the tassel, I don't have no use of you. Or the tassel can't say to the leaf, I have no use of you.
Asihura haingati kumchekechera, andina basa newe, kana womchekechera, ungati kushisha, andina basa newe.
Because the same life that was in the leaf made the tassel.
Nokuti upenyu haiwa mushisha, ndiwo waka umba mchekechera.
The same life as in the tassel made the ear.
Upenyu haiwa mchekechera, ndiwo waka budisa hura.
And it was the Lutheran church that made the Wesley church.
Church ya Maluther ndiyo yakabudisa church ya Wesley.
It was the Wesley church that made Pentecost.
Ya Wesley ndiyo yakabudisa Pentecost.
But Pentecost, what is it?
Zvino Pentecost chii?
It's a restoration of the same kind of a grain that went into the ground at the beginning.
Kudzorerwa kwembeu imwe chete yakasimwa pakutanga.
Bringing back all the fullness of the power of Pentecost by the baptism of the Holy Ghost. See, in the last days.
Ichidzosa kuzala kwose kwesimba rePentecost norubhabhatidzo rwoMweya Mutsvene maona pamazuva okupedzisira.
Oh, it's a great thing to believe and to look at.
Oh, chinhu chikuru kutarisa, kutenda nokuzvitarisa.
Now, in this age that we're now living, this age, it's beyond Pentecost.
Zvino muchizvarwa chatiri kurarama chino, chinopfuura Pentecost.
Pentecost has settled itself into organizations and started thinking whole lot about organizations. We are this and we are that.
Pentecost yakazviitira sangano ikatanga kuzvirumbidza nezvokunyepera zvavasiri pamusoro pamasangano tiri izvi uye tiri izvo.
That's just nature. You just can't help it. It's nature.
Ndiwo hunhu hwacho hapana zvaungaita.
They'll do that. It's the plan for them to do that.
Vanodaro, urongwa hwavo kuti vadaro.
But the church has moved on.
Asi church yakaramba ichifamba.
It's gone into greater, more powerful.
Yakapinda muzvinhu zvikuru zvine simba.
It's the restoration of gifts.
Kudzoreredzwa kwezvipo.
And many Pentecostal people does not believe in divine healing, ministry of angels and powers of God.
Vanhu vazhinji vePentecost havatendi mukunamatira vanorwara, kushanyirwa nengirozi namasimba aMwari.
Many Pentecostals call these visions that I see the devil.
MaPentecost mazhinji vanoti zviratidzo izvi zvandinoona madimoni.
Many organizations won't even have nothing to do with it in Pentecost.
Masangano mazhinji ePentecost havadi kuva nechokuita nazvo.
See, we've moved beyond that.
Maona tapfuura ipapo.
Just as Methodists call Pentecostal crazy for speaking in tongues.
Sama Methodists akati maPentecost mpengo pakutaura nendimi.
Just as Lutherans call Methodists crazy for shouting. See?
So zvakaita maLutheran akati maMethodist mpengo pakudaidzira nomufaro maona.
But it's all a coming forth out of the Holy Spirit till the great church is being filled up and chug full.
Asi zvose kwaiva kuuya kwaMweya Mutsvene kusvikira church huru yazadzwa zvakanyanya.
Hallelujah! Of the great powers of Almighty God.
Hallelujah! Namasimba makuru amwari.
Until it's got to a place, until the very works that Jesus done has manifested itself right in the church now.
Samara zvasvika pakuita mabasa chaiwa akaitwa naJesu achionekwa muchurch.
We're close friends.
Tavapadzwa shamwari.
Let me stop here just for a minute to get what God put the Holy Ghost in the church for. Give you another type. So that you'll know.
Regai ndimire pano zvishoma tione kuti Mwari chaakaisira Mweya Mutsvene muchechi chii. Ndikupei mumwe mufananidzo kuti muzive.
Back in the Old Testament when a child.
Kare mutestamende yakare kana mwana.
A man made himself a home. He got his bride. That's the first thing. Then he become a great man, like an organization. That was good. The next thing happened, there come a birth into that home. That's when the Holy Spirit, see, another spirit came in, which was a son. That son, he was not in full charge, neither was he an heir until he got a certain age. And he had to be proved first. Yes. And then they had the law of adoption. To you ministers, the placing of a son is what I'm speaking of now. Then when he come to a place to where he was adopted. Jesus gave a beautiful illustration of it on Mount Transfiguration.
Yes,
as I said, God will never go outside of His laws to do anything. If you got an artesian well on this hill, blowing water all over the air. And on this other hill over here, you've got a crop burning up. You can stand on this hill and holler, "Oh, water, run over here and fill my crop."
Oh,
water, get to my crop.
Oh, mvura, sika pambeu yangu.
It'll never do it.
Asitike.
But if you work according to the laws of gravitation, you can water that crop. You've got a sick man laying here, or a sinner laying here, or a man that wants to be right, can't give up drinking, can't give up smoking, can't give up lusting
things.
If you just work according to the laws of God, let the Holy Spirit come in there, then he's no more his own. He will stop that thing because the Holy Spirit takes him over.
Yeah.
But you've got to work according to the laws of God. The rules of God. Now, in the Old Testament, when this baby was born, they watched it to see how it was behaved. Behavior.
Testament yakare mwana uyu paaizvarwa vaimira kuti vaone kuita kwake tsika dzake.
Then the father, being a great businessman by this time, maybe in his 40s or 50s, he didn't have time to teach this baby himself, so he got.
Zvino baba vacho vaine mbiri yamabhizimisi panguva iyi dzimwe nguva vava namakore ari kumakumi mana kana makumi mashanu. Akanga asina nguva iye yokudzidzisa mwana uyu pachake.
In them days, they didn't have public schools as they have now, so they got what they called a tutor or a raiser, school teacher. And this school teacher was the best he could find, so that he'd be truthful and tell the father the truth about it. And then when this boy got to a certain age, say he was matured, if that boy was just a renegade, no good, didn't care for the father's business, all he thought about was flirting and running with the women's, or drinking, or gambling, or horse racing. That boy would always be a son, but he was never placed in position to have heir to all his father had. But if he was a good boy, and he was about the father's business, and he proved to be the right child, then they had a ceremony. They took the boy out into the street and put a white robe on him. And they set him up on a scaffold so all the city could see
him.
They made a feast and a jubilee. And the father then had the ceremony of adoption. He adopted his own son into his own business, and then the son was co-equal with his father. In other words, if it had been today, the son's name on the check was just as good as the daddy's. Now watch what God did. When his son was born, he let him go for 30 years, testing him, trying him. Then he gave him 3 years of hard trial. And then at the end of the hard trial, when he seen that his son was about the father's business, Mount Transfiguration, Book of Luke, he took Peter, James, and John, three witnesses, and went up on top of the mountain, and there God performed the laws of adoption.
Amen. Akatora Petro, Jacopo na Johani zvapupu zvitatu ndokukwira pamusoro pegomo ipapo Mwari ndokuita murao kugadzwa.
They looked up and they seen Jesus and his clothes shined as white as the lightning.
Iye vakatarisa kudenga vakaona Jesu hanzu dzake dzikabwinya semeni.
And there's a cloud overshadowed him, and a voice come out of the cloud and said, "This is my beloved son. Hear ye
him."
I'll sit down now and have no more to say. What he says is law and truth. Now the church has come through those schools. She married back under a long time ago and become a denomination, an organization. But you notice the birth produced something else. And now it's got to a place to where the Pentecostal church with the new birth has been tested and tried. And now it's coming to a place.
Zvino zvasvika pokuti church ye Pentecost ine kuberekwa patsva yakaongororwa nokuedzwa zvino zvava kusvika pokuti
God doesn't deal with the church as just an organization.
Mwari haashandi nechurch sesangano.
He doesn't deal with the church as a group of people.
Haashandi nechurch seboka ravanhu.
He deals with the church as an individual, each individual in the church.
Anoshanda nechurch nomunhu mumwe nomumwe ari muchurch.
And now it's got to a time. And it's no secret. We all see it.
Zvino yava nguva, uye hazvina kuvanzwa, tose tinozviona.
When a man proves and God loves him, he takes him out somewhere to himself.
Kana munhu akaratidza uye Mwari akamuda, anomutora kuenda naye kunze.
They are in the front of angels. He does something for him.
Ipapo pamberi pavatumwa, anomuitira chimwe chinhu.
He lifts him up there in the presence of God and gifts him and fills him and sets him out.
Ano musimu zaku musoro muupo hamari, omupa zipo muzaza umtsaura.
That's the age that we're living in.
Ndicho chizvarwa chatiri kurarama.
Same Holy Spirit that saved the Lutherans that sanctified the Methodists, that baptized the Pentecostals, is now setting in order the coming of the Lord Jesus.
Mweya mchene mumwechete wakaponesa ma Lutheran, wakachenesa ma Methodist, wakababatiza ma Pentecost, urikisa hurongwa hokuya kwashe Jesu.
It'll be so powerful that body will come into this group of church that'll draw the rest of them from the grave.
Zichawane simba rakanyanya mtumbu uyu uchauya muboka ire church so donza wose kuva mumakuwa.
There'll be a resurrection.
Kuchawa nokumuka kwakafa.
That's what the Holy Ghost is for.
Ndizvo zvakapuirwa mweya mutsvene.
What is the Holy Ghost?
Mweya mutsvene chi?
Without us, they cannot be made perfect.
Pasina isu havagoni kukwaniswa.
They lived in one day, under that we live in another day.
Vakararama rimwe zuva pasi peizvo, isu tiri mune rimwe zuva.
When the enemy comes in like a flood, the Spirit of God will raise a standard against it.
Kana muvengi wouya sedutu ndicha mweya waMwari unosumudza chiyero kumurwisa. Maona.
We're in a day now back there wasn't half as smart as today.
Tava mune rimwe zuva rino. Kare vakanga vasina kuchenjera sanhasi.
They could make an atomic bomb or automobile.
Havaigona kugadzira bhambu reatomic kana motokari.
They didn't have science and things as we have now.
Vakanga vasina zvescience nezvinhu zvatinazvo nhasi.
But and things, the mysterious things, to try to say man blowed together by some dust and so forth.
Asi uye zvinhu zvisinganzwisisiki kuedza kutaura kuti munhu akabva muhuruva nezvimwewo.
And take some analysis and try to prove it. To make infidels out of people.
Uye woedza kuzvitsigira kuedza kuratidza kuti vanhu vasatenda.
But now when we need it, the Spirit of God raises a standard.
Asi zvino kana tichiuda, mweya waMwari unosimudza chiyero.
What is?
Che.
He's pouring in His Spirit.
Ari kudurura mweya wake.
Then those who are resting out yonder in the grave or under the altar of God, as the Scripture says, are crying, "How long, Lord? How long? How much longer?"
Zvino vakazorora makuva kana pasi pearitari yaMwari sezvinonzi negwaro vari kuchema vachiti, "Kusvikira rini, Ishe? Kusvikira rini? Kusvikira riniko?"
God's waiting on me and you.
Mwari akamirira ini newe.
The church is waiting on me and you.
Church yakamirira ini newe.
Adoption time. God can pour into us His fullness, His power, His resurrection.
Nguva yokugadzwa. Panodurura Mwari matiri uzaro hwake, simba rake, kumuka kwake.
That when the church and Christ become so close together, the Christ becomes visible among us and raises the dead, and we go into the rapture.
Kuti kana church na Kristo zvanyatsobatana zvokuti Kristo anoonekwa pakati pedu achimutsa vakafa, tichapinda mukubvutwa.
Now we're going to say sure at one that just those who are filled with the Holy Ghost goes in that rapture.
Zvino tichataura kuti chakuratidzai shure kwekanguva kuti avo vakazadzwa nomweya mutsvene ndivo vanopinda mukubvutwa.
For the rest of the dead live not for the space of 1,000 years.
Nokuti vakafa vose havararami kwechuru chamakore.
Right.
Ndizvozvo.
Just Holy Spirit filled people was all went in the rapture.
Avo vakazadzwa nomweya mutsvene ndivo chete vanopinda mukubvutwa.
Now, God gave the Holy Spirit.
Zvino. Mwari akapa mweya mutsvene.
I got another scripture here in John 14:12.
Ndine rimwe gwaro pano kuna John 14:12.
That's a very familiar scripture with all the people here at the tabernacle.
Igwaro rinozivikanwa kwazvo patabernacle pano.
Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me.
Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, anotenda kwandiri.
Now don't let that word believeth kind of set you back.
Zvinosarega inzwi rokuti kutenda richikukanganisa.
In a nominal church, say, "Yes, I believe. Sure, I believe Jesus Christ is the Son of God."
Muchechi zvayo ungati hongu ndinotenda. Chokwadi ndinotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari.
The devil believes the same thing.
Diabolosi anotendavo.
Exactly. The Bible said he does.
Ndizvo chaizvo. Bible rinoti anotenda.
But the Scripture says in John that no man can call Jesus the Christ only by the Holy Ghost.
Asi gwaro rinotaura kuna Johani kuti hakuno munhu ungati Jesu ndiKristu kusara nomweya mutsvene chete.
You've actually by the scripture.
Unao zirokwazo na magwaro.
Let me stop here just a minute before I finish reading.
Regai ndimire pano kweka nguwa nsanda peza kuwerenga.
You are not converted until you've received the Holy Ghost. That's right.
Hausatu watende uka kusikira wa gamchira mwe amtene. Ndizozo.
You are believing unto.
Uri kutenda kudzamara.
The Holy Spirit spoke to you. And you publicly confessed him.
Mwayamtene wataura newe. Iwe upupura pachena.
The devil has the same thing.
Diabolo sano darowo.
I believe him to be the Son of God. So does the devil.
Ndino mutenda kuti mwana wakomana wa Mwari kana wakai pano darowo.
But you're walking on towards him.
Asuri kufamba uchenda kwa ari.
When Peter had been called and justified by believing on the Lord Jesus Christ.
Petro pakadanwa akaruramiswa nokutenda muna Ishe Jesu Kristo.
And in John 17:17, Jesus sanctified them through the Word, for the Word was the truth and He was the Word.
Pana John 17:17, Jesu akavachenesa neshoko nokuti shoko ndiro chokwadi uye ndiye akanga ari shoko.
1 John says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us.
Johani yokutanga inoti, pakutanga shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari, shoko rikaitwa nyama, rikagara pakati pedu.
He was the Word. So He sanctified them.
Akanga ari shoko, nokudaro akavachenesa.
He said, Father, speaking to the Spirit in Him, I sanctify them through the Word.
Akati Baba, achitaura kumweya, waiva Mwari. Ndinovachenesa neshoko.
Self laying His hands upon them.
Iye pachake achiisa maoko ake pavari.
Our Word is the truth.
Shoko renyu ndere chokwadi.
Just merely spoke Him into existence. In the womb of a woman.
Akangotaura akavapo mumimba yomudzimai.
Oh, totally impossible for Him to be any other way than this Word of God to make Him manifest.
Oh, haakwanisi kuti ave chimwe chinhu kunze kweshoko iri raMwari kuti amuratidze.
I sanctify them.
Ndino vachenesa.
He gave them power against unclean spirits.
Akavapa simba pamweya yakaipa.
They went out.
Ikabva.
He put their names in the Lamb's Book of Life.
Akanyora mazita avo mubhuku roupenyu regwayana.
And He sent them out.
Akavatuma.
Matthew 10. And gave them power over unclean spirits. Cast out evil spirits and do works and so forth.
Matthew 10, ndoku wapa simba pa mwe ya kaipa, waka dzinga mwe ya kaipa, waka ita na mamwe wo mabasa, ane shakadaro.
And they come back rejoicing, said even the devils is subject to us.
Waka dzoka wachifara wachitika na madimone aripasi pe simba redu.
He said, don't rejoice because the devils is subject unto you, but rejoice because your name's in the book.
Iye akati musafara nokuti madimone aripasi pe simba renyu.
And Judas was with them. See how close he can come? Right on up through justification, move right on into sanctification. But where did He show His light? Where did He show Himself? Before Pentecost. He showed His colors.
Pentecost is at Yasika. Akaratiza Zaiva.
Watch that spirit will be just as pious and just as sanctimonious as it can be until it comes to the Holy Ghost and they'll cut it off right there.
Tarisa mwe wacho unonyatso ratiza uchene nokucheneswa sokukwanisa kwao kusikira wawa kusika pamweya mutsene ndipo paunogumira.
That's that spirit, can't you see it? Moving up. The Antichrist.
Ndiwo mweya wacho, haumuoni here, achiuya Antichrist.
And Jesus said they'd be so close together in the last days it would deceive the very elected if possible.
Jesu akati zvishange zvakafanana mumazuva okupedzisira zvichanyengedza vasanangurwa chaivo dai zvichibvira.
But remember, it's just the elected that will see it.
Asi rangarirai kuti vasanangurwa chete ndivo vachazviona.
God calls by election.
Mwari anodana nokusanangura.
Aren't you happy that you're one of them?
Iwa ufari here kuti uri mumwe wavo.
Aren't you people here tonight knowing something in your heart tugging, I want that Holy Spirit. I want You, Lord, in my heart.
Hamufari eremi wanu waripano usiku huno mchinzu kwa kutipane chimwe chinu. Chiriku donza pa mwe yenyu chichiti ndinoda mwe ya mcheno uyu ndinoda ishe mwe mangu.
That's because God put your name on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world.
Chikonzero ndecho kuti mwari akanyora zita rako mbuku regwaya na nyika isati ya wapo.
He said that.
Akataura kudaro.
No man can come to me, said Jesus, except my Father has drawn him first.
Hakuna muna anoya kwandiri akadaro Jesu kusiya kunge baba wangu wamdana.
And all that comes to me, I'll give him eternal life.
Na wose anoya kwandiri ndichawapa upenyu usingaperi.
What is eternal life? The Holy Spirit.
Upenyu usingaperi chi mweya mtsene.
Eternal life, take that word and run it in the Greek and it said Zoe.
Upenyu usingaperi tarisa shoko iri mchigreek rinoti Zoe.
Zoe is the Holy Spirit.
Zoe mweya mtsene.
All that the Father's giving me will come to me.
Awo wose wandakapiwa na baba wachauya kwandiri.
All that comes to me, I'll give him the Holy Ghost and I'll raise him up at the last day.
Na wose wanouya kwandiri ndichawapa mweya mtsene uye ndichawa mu.
I will do it, he said.
Ndichazviita akadaro.
Not no if and ands about it. I will.
Kwete zvokuti pamwe uye pazviri ndicha.
All that comes and I give eternal life.
Vose vanouya ndichapa upenyu usingaperi.
He'll have to raise because he's got eternal life.
Uchamuka nokuti une upenyu usingaperi.
He has to come.
Anototi auye.
Can't die. No more than God can die.
Angafi sezo mwari asingafi.
Oh, my dear friends from around this country and in this little city.
Oh, shamwari dzangu dzinodikanwa munyika ino nomukagutakano.
If I could only with my human voice place into your heart the importance of receiving the baptism of the Holy Ghost, it would be the most wonderful revelation that you ever had in your life.
Daenda ikwanisa nenzwi rangu kuisa mwoyo yenyu kukosha kwokugamuchira rubhabhatidzo rwomweya mutsvene chingava chizaruro chinoshamisa zvikuru chawati wambova nacho muupenyu hwako.
To see what you must do it.
Kuona kuti munofanira kuzviita.
Let me make that clear about you're not converted.
Regai ndijekese zvandati unenge usina kutendeuka.
Peter had been saved. He believed on the Lord, followed him.
Petro akanga akaponeswa achitenda muna Ishe akamutevera.
Jesus told him who he was, had him to follow him.
Jesu akamuudza kuti aivani akamuita kuti amutevere.
He gave him power against unclean spirits and sanctified him.
Akamupa simba pamweya yakaipa akamuchenesa.
But after all of that and become the chief spokesman of the group.
Asishure kwa zvose izvi uya akava mutauri mukuru weboka ravo.
As the Catholics would want to call it the bishop of the church or the pope. Or whatever it was, the head man of the church.
Says nonzi na makatorike bishop we church kana papa kana zvimwewo mukuru we church.
Yet Jesus said the night of his betrayal, "Lovest thou me, Peter?"
Asi Jesu akati manheru okupandukirwa kwake, unondida here Petro?
And he said, "Lord, you know I love you."
Akati ishe munoziva kuti ndinokudai.
He said, "Feed my sheep."
Akachengeta makwai angu.
He said that three times.
Akadaro katatu.
And Peter said, "You know I love you. I'll go with you to the end, and I'll go with you to the death, and so forth."
Petro akati munoziva kuti ndinokudai ndicharamba ndinemi kusvika kumagumo uye ndichava nemi kusvika parufu nezvimwewo.
He said, "Before the cock has crowed three times, before the cock crows, you'll have denied me three times."
Akati jongwe risati rarira katatu cha.
He said, "But Peter, I've prayed for you." Listen, that's not all of it. I have prayed for you, and after you are converted.
Amen.
Then strengthen your brethren.
Dakuna matira. Asikana watendeuka. Simbisa hama zako.
After you are converted.
Kana watende uka.
He had shouted, he had probably danced in the spirit. He had done all kinds of things, but he hadn't received the Holy Ghost yet.
Akanga daidzira, zvichida akanga danza ari mumweya, uye akanga aita zvinhu zvakawanda asakanga asati agamuchira mweya mutsvene.
After you are converted, then strengthen your brethren.
Kana watende uka. Simbisa hama zako.
That's true. Carry out his plan.
Icho kwadi kuita uronga wake.
Now, let me finish reading John 14:12.
Zino regai ndipedze kuverenga John 14:12.
Now in the 14th chapter and 12th verse, Jesus said, "Verily, verily, I say unto you, he that believeth."
Zino muchitsauko 14 ndima 12, Jesu akati zvirokwazo zvirokwazo ndinoti kwamuri anotenda.
And you cannot believe.
Iwo usingakwanisi kutenda.
Believeth on me.
Anotenda mandiri.
You can believe unto him.
Unogona kutenda kwaari.
How many understands that say amen?
Vangano anonzwisisa muti amen.
You remember in Acts 19.
Munorangarira kuti muna mabasa 19.
Now, I hate to stop this year, but I just have to say it as it comes to me.
Andifariri kumirira pano, asi ndichangozvitaura sokuuya kwazvinoita kwandiri.
In Acts the 19th chapter, when this Baptist preacher, which was a lawyer and was converted, and he was preaching and getting people saved.
Muna mabasa 19 apo muparidzwe Baptist aiva gweta atendeuka aiparidza vanhu vachiponeswa.
And they had great joy, just rejoicing and shouting, having a meeting.
Vaine mufaro mukuru vachifarira nokudanidzira pamusangano.
Acts 18. Aquila and Priscilla, we referred to it last evening.
Mabasa 18, Aquila na Priscilla, takazvitaura manherafura.
And they went to see him and they knew he was a great man and he was a student.
Vakaenda kundomuona, vaiziva kuti munhu ane mbiri mudzidzi.
And he was proving by the Bible that Jesus was the Son of God, only knowing the baptism of John.
Airatidza nebhaibheri kuti Jesu aiva mwanakomana waMwari aingoziva rubhabhatidzo rwaJohani chete.
He didn't know the baptism of the Holy Ghost yet.
Akanga asati aziva rubhabhatidzo rwoMweya Mutsvene.
So he said, Aquila and Priscilla, that husband and wife, little tent makers, which Paul was a tent maker too.
Nokudaro akati Aquila naPriscilla, murume nomudzimai, vagadziri vamatende, raiva basa raPaurovo zvakare.
And they'd received the Holy Ghost under Paul's teaching.
Vakanga vagamuchira mweya mutsvene pasi pedzidziso yaPauro.
They said, "We've got a little brother who's coming up here. Let him talk to us a little bit about it."
Vakati tine hama iri kuuya kuno ngataure nesu zvishoma panyaya iyi.
And when Paul came up and heard him preach, knowing he was a great man, he said, "Have you received the Holy Ghost since you have believed?"
Paura auya akamunzwa achiparidza akaziva kuti aiva mhare akati, "Makagamuchira mweya mutsvene here kubva zvamakatenda?"
They said, "We know not there where there be any Holy Ghost."
Vakati hatizivi kuti kwaizouya mweya mutsvene.
He said, "Then to what are the real Greek word there is to how was you baptized?"
Akati ko zvino muchigiriki izvi racho apa rinoti makabhabhatidzwa sei.
They said, "We have been baptized already by John the Baptist."
Vakatakabhabhatidzwa kare na Johani mubhabhatidzi.
Now watch what Paul said.
Zvinoinzwai zvakataura Paulo.
Paul said that John verily baptized unto repentance, not for remission of sins, but unto repentance, saying that's what you believe.
Paulo akataura kuti zvirokwazvo Johani aibhabhatidza kuti vanhu vatendeuke. Kwete kuti varegererwe zvivi asi kuti vatendeuke uchipupura kuti ndizvo zvaunotenda.
When you accept Christ as your personal Savior, you're believing unto the baptism of the Holy Ghost.
Kana wagamuchira Kristu somuponesi wako uri kutenda mukuzobhabhatidzwa noMweya Mutsvene.
That is not the baptism of the Holy Ghost, my dear Baptist brethren. That is wrong.
Hakuzi kubhabhatidzwa noMweya Mutsvene, hama yangu inodiwa yeChibaptist, handizvo.
A brother said to me the other day, he said, "Brother Branham, some time ago, months ago."
Imwe hama yakataura neni mumwe musi akati, "Hama Branham, kana kuti dzimwe nguva dzakapfuura mwedzi yakapera."
He said, "Brother Branham, Abraham believed God and it was imputed unto him for righteousness."
Akati, "Hama Branham, Abraham akatenda Mwari kukanzi kwaari ndiko kururama."
He said, "Truly."
Ndikachokwadi.
Say, "What more can a man do than believe?"
Akati munhu angaiteizve chimwe kunze kwokutenda.
That's all a man can do.
Ndikati ndizvo chete zvingaitwa nomunhu.
That's all he can do today is believe God.
Zvose zvaangaita nhasi kutenda Mwari.
But God gave him a seal of circumcision that we went through last night as a sign that he had accepted his faith in him.
Asi Mwari akamupa chisimbiso chokudzingiswa. Takazoona manhera apera sechiratidzo chokuti agamuchira kutenda kwake Mwari.
And today, until God You believe unto him when you accept him as your personal Savior.
Zvino nhasi kunze kwakunge Mwari unotenda maari kana wamugamuchira somuponesi wako.
But when God gives you the seal of the Holy Ghost, he sealed you to your eternal destination.
Asi kana Mwari akupa chisimbiso chomweya mutsvene akusimbisa nokusingaperi.
Now you Baptists take that and I'll go with you on eternal security.
Zvino imi mabaptists tora izvi. Zvino ndinozobvumirana nemi nezvo chengetedzo isingaperi.
Yes, sir, because grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption.
Hongchangamire nokuti regai kuchemedza mweya mutsvene waMwari wamaka isirwa chisimbiso maari kusvikira pazuva rokudzikinurwa.
You are not sealed by believing unto, but sealed by the Holy Ghost.
Hamuna kusimbiswa nokutenda asi makasimbiswa nomweya mutsvene.
Ephesians 4:30. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you're sealed until the day of your redemption.
Vaefeso 4:30. Regai kuchemedza mweya mutsvene waMwari wamakasimbiswa nawo kusvikira pazuva rokudzikinurwa.
That seals you. When you found favor with God, and he seals you by the Holy Spirit.
Zvino kusimbisa kana wanzwirwa nyasha naMwari uye anokusimbisa nomweya mutsvene.
That's so, for the Bible said, no man can call Jesus the Christ only by the Holy Ghost.
Ndizvo zvino kuti Bhaibheri rakati hakuna munhu anoti Jesu ndiKristo kunze kwokunge aino mweya mutsvene.
You say, I believe it because the pastor said so.
Ungati ndinozvitenda nokuti zvakataurwa nomufudzi.
He's right, but that doesn't count for you.
Ndizvozvo asi hazvikubatsiri.
I believe it because the word says so.
Ndinozvitenda nokuti shoko rinodaro.
That's right, but that isn't for you. That doesn't count you.
Ndizvozvo asi hazvisiri zvako, haunei nazvo.
The only way that you can say that Jesus is the Christ is when the Holy Ghost comes into you and bears record and witnesses itself out. He is the Son of God.
Nzira chete yaungati Jesu ndiKristo kunge mweya mutsvene wauya mauri wopupura nokuzvi pupurira kuti ndiye mwanakomana waMwari.
That's the only way you know the resurrection, when the Holy Ghost bears record.
Ndiyo nzira chete yokuti uzive kumuka kwakafa kunge mweya mutsvene wauya uchipupura.
When he, the Holy Ghost, has come, he will testify of me. Show you things to come. Bring these things that I've said to your memories.
Kana iye mweya mutsvene wauya uchandipupura uchikuratidzai zvichauya uchidzora kundangariro dzenyu zvandakataura.
You'll never find it in the school.
Hauzviwani muchikoro.
He will bring these things to your memories.
Achakurangaridzai zvinhu izvi.
Now we want to read just a little further in this scripture now. St. John 14:12.
Zvino tinoda kuti verengei mberi zvishoma pagwaro iri. John 14:12.
Verily, verily, I say you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater.
Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri, unotenda kwandiri mabasa andinoita, iye uchaitawo, uye makuru.
Which the right translation there is more, if you want to look it up.
Mazhinji ndiyo dizviro chaiya apa kana muchida kutarisa.
Greater works than these shall he do, because I go to the Father.
Uchaita makuru kuna awa nokuti ndinoenda kuna Baba.
If he went to the Father, the Holy Spirit would come.
Kana aenda kuna Baba, mweya mutsvene waizouya.
Is that right?
Ndizvo here.
Another scripture said, if I go not away, the Comforter will not come.
Rimwe gwaro rinoti kana ndikasaenda, munyaradzi haangauyi.
But if I go away, I'll come again and be with you, even in you.
Asi kana ndikaenda, ndichadzoka kuzova nemi kunyangwe mamuri.
See, it's God with you.
Maona, ndiMwari anemi.
Over you first, with you in Christ, in you in the Holy Ghost.
Pamusoro penyu kutanga, anemi muna Kristo, ari mamuri mumweya mutsvene.
God in you.
Mwari mamuri.
Now the works that I do, shall you do also. Not another work.
Zvino mabasa andinoita, muchaitawo, kwete rimwe basa.
But God wants to bring the Holy Ghost in you to continue
the same work that he was doing in Christ.
Asi Mwari anoda kuunza mweya mutsvene mauri kuti uenderere mberi nebasa rimwe chete raakaita muna Kristu.
The work wasn't so needy in the days of Luther.
Basa racho rakanga risina kuwanda munguva ya Luther.
That was God's church.
Yakanga iri church yaMwari.
It wasn't a little bit more needier in the days of Wesley.
Rakanga rava kuenda richiwanda mumazuva aWesley.
Because the world, the Bible said, would get weaker and wiser and more wicked all the time.
Nokuti nyika Bible rakati ichashaiwa simba asi ichichenjera ichiramba ichipa nguva yose.
The world's getting more wicked all the time. We know that.
Tiri nyika iri kuramba ichipa tinozviziva.
One man do things today that 100 years ago you wouldn't have thought there'd been a human being that cruel.
Zvino vanhu vanoita zvinhu nhasi zvokuti makore zana apfuura wakanga usingafungi kuti munhu angaita utsinye hwakadaro.
More wicked all the time, and the wicked shall do wickeder all the time, said the scripture. More and more.
Vachinyanya kuipa nguva yose, navakaipa vachiramba vachiipa nguva dzose, ndizvo zvinotaura gwaro, kuipa nokuipa.
So the Holy Spirit has been moving.
Nokudaro mweya mutsvene wanga uchifamba.
There's just a little breath of it with Luther.
Kufamba kwao kuduku nguva ya Luther.
A little blow of it with Wesley.
Ndokuti wedzerei kufamba kwao munguva ya Wesley.
And a deeper blow of it with the Pentecost.
Ukazonyanya kufamba kwao muPentecost.
Now, the breath and the spirit has become the same.
Zvino upenyu nomweya zvava chinhu chimwe.
She's uniting together, bringing forth that same powerful blow of the Holy Ghost, like he did back there.
Zviri kubatana pamwe chete zvichiunza kufamba kwomweya mutsvene sezvawakaita kare.
Is manifesting the same works that he did back there is being manifested right today. The same thing.
Mukuratidza mabasa mamwe chete wakaita kare ari kuratidzwa nhasi uno mabasa mamwe chete.
Watch what Jesus said. Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing except he sees the Father do it first.
Inzwai zvakataurwa naJesu, zvirokwazo zvirokwazo ndinoti kwamuri, mwanakomana hapana chaanoita kusiya kwokunga aona baba vachizviita kutanga.
What the Father does, he shows the Son.
Zvinoitwa nababa vanoratidza mwanakomana.
The Father dwelleth in me, he doeth the works. See?
Baba vanogara mandiri ndivo vanoita mabasa, maona.
Now, notice here's another thing I'd like to say right here.
Zvino cherechedzai hezvino zvimwe zvandinoda kutaura pano.
As Jesus said, as the Father has sent me.
Sokutumwa Jesu akati, sokutumwa kwandakaitwa nababa.
As, now watch, as the Father has sent me, so send I you.
Sokutumwa zvinoonai, sokutumwa kwandakaitwa nababa.
As the Father, how did the Father send him?
Sababa, baba wakamutuma sei?
The Father that sent him come down from heaven and dwelt in him.
Baba wakamutuma, wakadzika kubva kudenga wakagara maari.
He went forth, he said, I'll always do that which pleases my Father. See?
Akaenda akati ndinoita zvinofadza baba vangu nguva yose. Maona?
He went about doing the things that the Father was showing him to do.
Akaita zvinhu zvaaiudzwa nababa kuti aite.
I do nothing except my Father shows me first.
Hapana chandinoita kunze kwakunge baba vangu vandiratidza.
The God that sent him was on the inside of him.
Baba vakamutuma vakanga vari maari.
And as the Father sent me, the same way the Father sent me, so I send you.
Sababa wakandituma nenzira imwe chete yandakatumwa na baba neniwo ndinokutumai.
Why is it God in you? Carrying on what? The same works. The same.
Chi, Mwari mauri achiita mabasa mamwe chete kuitei mabasa mamwe.
Jesus said, he that believeth, he that has me on the inside of him, the Holy Spirit.
Jesus akati uyo anotenda uyo aneni mukati make mweya mutsvene.
He that believeth, that's already witnessed my resurrection, know that I'm in him.
Anotenda akatoona kumuka kwangu kuvakafa akaziva kuti ndiri maari.
He that's in me, if he abide in me.
my words abide in you.
Uya ari mandiri kana achigara mandiri mashoko angu achigara mamuri.
He said, I abide in Jesus, but I sure don't believe in divine healing.
Zvinonga kuti ndiri muna Jesu asi chokwadi handitendi kupodzwa nesimba ramwari.
That shows he's not there.
Zvinoratidza kuti haamo.
I believe in Jesus, don't believe in the Holy Ghost this day, not like they had it back there.
Notenda muna Jesu asi handitendi mumweya mutsvene munguva ino kwete sezvavaiva nawo kare.
That shows he isn't there.
Zvinoratidza kuti haamo.
The Holy Spirit will bear record of every word is spoke.
Mweyam tsene unopupura shoko rose rawakataura.
He's not a liar.
Haazi munyepi.
He's not afraid of nobody or no organization.
Haatyi munhu kana sangano.
He don't have to take down for nobody.
Hapana wanorerutsira.
He speaks it and he stays with it.
Anotaura omira ipapo.
If the high and polluted and educated or as we call it plutocrats, if they don't want to receive it, God's able of these stones to rise children of Abraham.
Kana pamusoro vakasvibiswa vakadzidza kana sezvatinovadaidza hurudza kana vasingadi kugamuchira mwari anokwanisa pamabwa yakumutsa vana kuna Abraham.
He'll take gangsters and bootleggers and everything else and rise it up.
Achatora matsotsi nezvidhakwa navose ovamutsa.
God can do it and he is doing it.
Mwari anogona kuzviita uye ari kuzviita.
God's able of these stones to rise children to Abraham.
Mwari anokwanisa pamabwe aya kumutsa vana kuna Abraham.
Somebody's going to do it.
Amen.
Because he's God.
Pano mumwe achazviita. Nokuti ndimwari.
If you abide me and my words in you, ask what you will.
Kana mukagara mandiri namashoko angu mamuri, kumbirai chose chamunoda.
Because you're asking his word, and his word is life.
Nokuti muri kukumbira shoko rake uye shoko rake upenyu.
Speak it.
Ritaurei.
If God said it in your sure he said the Holy Ghost bears record that word's right. Then there you are, brother.
Amen.
Speak it. There it is.
Kana mwari akazvitaura iwe une chokwadi kuti akataura mweya mutsvene unopupura kuti shoko iri ichokwadi zvinova zvoonaka hama ritaure ndizvo zvazviri.
Say to this mountain, be moved. Don't doubt in your heart, but believe in what you say.
Iti kugomo iri famba usapokana mumwoyo mako asi tenda kuti zvawataura zvichaitika.
Not you that speaketh, but the Father that dwelleth in you, he doeth the talking.
Hausiwe unotaura asi Baba vanogara mauri ndivo vanotaura.
It's not you talking to that mountain, it's the Father that's in you. Speaking to that mountain, it has to move.
Hausiwe unotaura kugomo ndi Baba vari mauri vanotaura kugomo rinototi rive.
All heavens and earth will pass away, said, but my spirit shall not, or my word shall not pass away.
Denga nenyika zvichapfuura akati asi mweya wangu haunga kana shoko rangu hari.
Certainly it cannot pass away.
Ndizvozvo haringapfuuri.
Father.
Baba.
Now, the works that I do.
Zvino mabasa andinoita.
God is in his church to continue his works.
Mwari ari muchechi yake kuenderera mberi namabasa ake.
That's why I sent the Holy Ghost.
Ndicho chikonzero akatuma Mweya Mutsvene.
Now, he knew that.
Nokudaro, aizviziva.
He knew it wouldn't be, he couldn't be done that way. So, was it by otherwise, so he had to send.
Iyaiziva kuti hazvaizoitwa saizvozvo kana nechimwe chakadaro nokudaro aitoti autume.
The Father sent the Son, put all that's in the Son in you.
Baba vakatuma mwanakomana vakaisa zvose zviri mumwanakomana mauri.
And the same works that he did, the same very works now that Jesus did, you'll do also the church.
Mabasa akaita, mabasa chaiwo akaitwa naJesu uchaitawo. Church.
Wouldn't you like to do the works of God? Jesus said, if you want to do the works of God, believe on me.
Yes, I got to kana mchida kuita mabasa amari tendai mandiri.
How you believe on him?
Unotenda sei mari.
You can't do it till you got the Holy Ghost.
Aunga zvigona usina mweya mutsvene.
Because no man can say he is the Son of God. You're saying what somebody else said.
Nokuti hakuna munhu anogona kuti ndiye mwanakomana waMwari uri kutaura zvakataurwa nomumwewo.
The Bible said that he's the Son of God. I believe the Bible. All right.
Bible rakati ndiye mwanakomana waMwari ndinotenda Bible. Zvakanaka.
The Bible says the Son of God. I believe the Bible.
Bible rinoti ndiye mwanakomana waMwari ndinotenda Bible.
The pastor says he's the Son of God. I believe the pastor.
Mufudzi anoti ndiye mwanakomana waMwari ndinotenda mufudzi.
Mama says he's the Son of God. I believe mama.
Mai anoti ndiye mwanakomana waMwari ndinotenda mai.
My friend says he's the Son of God. I believe my friend.
Shamwari yangu inoti ndiye mwanakomana waMwari ndinotenda shamwari yangu.
But the only way that I can say is the Son of God is when the Holy Ghost comes in and bears record of itself. Then I know he's the Son of God.
Asi nzira chete yandingati ndiye mwanakomana waMwari kungo mwe amutsene wauya mandiri wozipupurira ndozo ziva kuti ndiye mwana komana wa Mwari.
No man can call Jesus Christ only by the Holy Ghost.
Hakuna munhu angati Jesu ndi Kristo kunze kwakunge aine mwe amutsene.
No man speaking by the Spirit of God called Jesus a curse.
We hakuna munhu anotaura nomwe wa Mwari angati Jesu akatukwa.
Or say was something that day and something else today.
Kana kuti aiwa kare zvasiriko zvino.
That makes him weak and faltry.
Zvinomuita kuva asina simba anozunguzika.
No sir, he's the same yesterday, today and forever.
Kwete changamire haashanduki zuro nanhasi nokusingaperi.
Any true spirit will bear record of that.
Mweya wose wechokwadi unopupura saizvozvi.
All right.
Zvakanaka.
Now, he said, these works that I do shall you also. John 14:12. Now the same works.
Zvino akati mabasa aya ndinoita muchaitawo. John 14:12. Zvino mabasa mamwe chete.
Oh, they say the church does a greater work today.
Oh, vanoti church inoita mabasa makuru nhasi.
In what manner?
Nenzira ipi?
He said, the works that I do.
Akati mabasa ndinoita.
He said, well, we got missionaries all over the world. That's a greater work.
Ivo vanoti zvakanaka asi tine mamissionary munyika dzose ndiwo mabasa makuru.
But he said the works that I do.
Asi akati mabasa andinoita.
I do them. Do them first.
Amen.
Then talk about missionaries.
Zvino chaitai, tangai maaita, mozotaura nezvamamissionary.
Today, speaking here some time ago about a Mohammedan, he said Mohammed's dead.
Nasi. Ndichitaura pano nguva dzapfuura pamusoro pomurume womu Muhammad. Akati Muhammad akafa.
That's right, he's in the grave, but someday he'll rise.
Onga ari muguva asi achamuka rimwe zuva.
He said if he rises from the grave, the whole world will know it in 24 hours.
Kana amuka kubva muguva nyika yose ichazviziva maawa makumi maviri namana.
He said, you people say Jesus has been raised 2,000 years and not one-third of the people know it yet.
Akati imi munoti Jesu akamuka zviri zviviri zvamakore apfuura asi hapana kana chidimu chimwe muzvitatu chavanhu chinozviziva.
That's because that you spoke from an intellectual view of it.
Zvinodaro nokuti unotaura uchishandisa pfungwa.
You spoke from a standpoint of school or education.
Unotaura namaonero emuchikoro kana dzidzo.
If this whole great church of God, counting Catholic, Protestant, all together, had received the Holy Ghost, this world would be land solid in Christianity.
Amen.
There wouldn't be such a thing as communism. There wouldn't be such a thing as strife or enmity or meanness or hatred.
Pangadai pasina chinonzi gakava kana ruvengo kana kunyima kana kuvengana.
Jesus would be sitting on his throne. We'd be walking through the paradises of God with eternal life living forever.
Jesu angadai akagara pachigaro chake. Tingadai tichifamba muparadiso raMwari tine upenyu husingaperi tichirarama nokusingaperi.
Already resurrected in a new body, walking around never to be old, never to be gray, never to be sick, never to be hungry.
Takamutswa kare mumutumbi mutsva tichifamba famba kwose tisingachemberi kana kuita imvi kana kurwara kana kuita nzara.
Walking in the joys of the Lord, talking with the animals.
Asi kufamba mumufaro washe tichitaura nemhuka.
Oh, what a day!
Oh, izuva rakadini!
But we've done everything else besides.
He
said, go into all the world and preach the gospel.
What does the
gospel?
Evangeli rinoparidzwa sei?
Not word only, but through power and demonstrations of the Holy
Ghost.
Making the word of God manifest is the gospel.
Kuti shoko ra Mwari rionekwe ndiyo evangeli.
You can't do it.
Haukwanisi kuzviita.
Now Jesus knew that, and he had to live in his church. Therefore, he knew we'd have intellectual schools. And you'll never get this in an intellectual school. They'll be against it. Because all they know is some smart man's learning. Some creed or denomination they want to live by.
Denomination
so they'll set you up in that and make you a member of that body. And brother quote some things to you out of a creed that would seem like it was just perfect. The great holy church, the mother, it stood on many
beat instead of many a pound.
Church tene huru maiwadzo yakakunda kutambudzwa, yakakunda kurobwa.
So has the devil.
Ndizvo zvakaitawo diabolos.
He's been kicked out of everywhere there is nearly. And he's still going on just the same. Yes, sir.
Akadzingwa kose kose asi achiri kuenderera mberi zvakadaro. Hong changamire.
Oh, they'll try to quote these.
Oh, vanoedza kutaura izvi.
So Jesus knew that there'd be a great intellectual move just like there was in his days.
You know, Jesus aiziva kuti kuchava nezvedzidzo zvakawanda sezvo zvaiva munguva yake.
Washing of pots and pans and wearing of clothes and turned around collars and everything as they did, all these different things that they would do.
Vache geza poto nendiro nokupfeka hembe makora akapindurudzwa nokuita zvimwe zvose sezvavakaita zvinhu zvose zvaizoita.
He knew they'd do that, so he said, now just wait a minute.
Aiziva kuti vachazozviita. Nokudaro akati, zvinomira izvishoma.
I'm going to not leave you comfortless. I'm coming again to be with you.
Handikusiyei muri nherera, ndiri kudzoka zvakare kuzova nemi.
Therefore, he said, the works that I do, you'll do also.
Nokudaro akati, mabasa andinoita muchaitawo.
The purpose of sending the Holy Ghost was for God to continue through a bunch of people to continually manifest God to the world.
Chikonzero chokutuma mweya mutsvene chaiva chokuti Mwari aenderere mberi achishanda neboka ravanhu achiramba achiratidza Mwari kunyika.
Exactly.
Ndizvo chaizvo.
Not by a creed, not by a denomination, but by the power of his resurrection.
Kwete nechitendwa, kwete nedenomination, asi nesimba rokumuka kwake.
By making his word real, by taking his promise and standing on the side of the minority and believing God.
Nokuita kuti shoko rake rive benyu, nokutora vimbiso yake. Uye kumira na washoma uchitenda Mwari.
And watch the black skies move back and the power of God move in and take over. Amen.
Chitarisa uone makoreri machibva uye simba raMwari richipinda nokutonga. Amen.
That's what he wants.
Ndizvo zvaanoda.
That's what the Holy Ghost is sent for.
Ndizvo zvakatumirwa Mweya Mutsvene.
That's what purpose he sent it for.
Ndizvo zvaakautumira.
We know what it is now, and that's why he sent it.
Zvino tavakuziva zvauri uye akautumirei.
Therefore, no other blood would sanctify people.
Nokudaro hakuna rimwe ropa richageza vanhu.
I couldn't sanctify you and you couldn't sanctify me because we're both born after sex.
Handingakuchenesei, haungandichenesi, nokuti tose takaberekwa nokusangana kwomurume nomukadzi.
But Jesus was born without sex. That's right.
Asi Jesu akaberekwa pasina kusangana kwomurume nomukadzi, ndizvo.
So his blood was a sanctifier.
Nokuda ropa rake rinochenesa.
And God came down, made a body, lived in it, shed that blood for the sanctifying of this, which absolutely expelled the guilt of sin and shame.
Mwari akadzika akasika mutumbi ndokugaramo ndokudeura ropa kuti atichenese rikabvisa zvachose mhosva yechivi nenyadzi.
Then through faith believing in that, God comes right down into that human body by the sanctifying of that blood, puts in Abraham's seed by faith.
Zvino nokutenda, kutenda izvozvo, Mwari anopinda mumutumbi womunhu nokuchenesa kwairo ropa, zvinomuita mbeu yaAbraham nokutenda.
To believe that that blood would come, that pure blood, that would be a miracle like his blood walked over there after he's as good as dead.
Kutenda kuti ropa raizouya, ropa iro dzvene raizouya, chishamiso seropa rake, akamirapo shure kwokunge akwegura zvikuru.
Believe God for 25 years, him 75 years old, and believe till he was 100.
Akatenda Mwari kwamakore makumi maviri namashanu, iye ava namakore makumi manomwe namashanu, akatenda kusvika ava nezana ramakore.
And Sarah 65 and believed till she was 90.
Sarah ana makore makumi matanhatu namashanu akatenda kusvika ana makore makumi mapfumbamwe.
And he was one as good as a dead.
Akanga akwegura zvikuru.
God said so the people won't be sure to miss it. Take him up beyond the hill and offer him up for a sacrifice.
Zvino Mwari akati kuti vanhu varege kuzvipotsa munze pano pagomo umuite chibayiro.
He said to the servants, you stand here with the mule and wait.
Akati kuvaranda vake imimirai pano nembongoro.
The son and I will go yonder and worship, and the son and I shall return.
Ini nomukomana tichaenda kundonamata uye mwanakomana neni tichadzoka.
Oh, how is he going to do it?
Oh, uchazviita sei?
Abraham said, I received him as one from the dead.
Abraham akati ndakamupiwa sowakabva kuvakafa.
And I know that he that gave him to me as one from the dead is able to rise him up from the dead if I only keep his word.
Uye ndinoziva kuti uyo akandipa sowakabva kuvakafa anokwanisa kumumutsa kuvakafa kana ndikachengeta shoko rake.
I keep his word, he's able to raise him up from the dead.
Kuchengeta ndikachengeta shoko rake anogona kumumutsa kuvakafa.
Perfectly speaking of Christ.
Sinyatsotaura Kristu.
There he is.
Ndiye uyo.
Through that blood cell come forth the Holy Ghost that had itself bound up in a body called Jesus.
Uye nokuda kweropa iroro kwakauya mweya mutsvene wakanga wakazviputira mutumbi unonzi Jesu.
That blood sanctified away by faith to call the redeemed or the elected of God.
Ropa rakachenesa nzira nokutenda kudana vakadzikinurwa kana vakasanangurwa vamwari.
And when you've accepted that and the Holy Spirit's taken all the meanness out of you, he moves right in God himself to work his will.
Uye kana wagamuchira izvozvo mweya mutsvene unobvisa kunyima kose mauri unopinda mukati chaimo mwari pachake kushanda chido chake.
Daniel, that mean boss is crabby and this other old so-and-so over here is doing so-and-so and this old guy talked about against it.
Mukati umo mukuru webasa akaipano uyu nhinga ari pano anoita zvakati nomukuru uyu. Aitaura pamusoro pazo achizvipikisa.
A man filled with the Holy Ghost will stand right in the face of it. Amen.
Munhu akazara nomweya mutsvene anomira akatarisana nazvo. Amen.
And they took heed.
Vakacherechedza.
They was ignorant and unlearned, but they took heed that been with Jesus.
Vakanga vasingazivi uye vasina kudzidza asi vakacherechedza kuti vakanga vaina Jesu.
That's what the Holy Ghost come for.
Ndizvo zvakauyira mweya mutsvene.
Little old fisherman couldn't sign his name.
Murauri wo vakanga asingagoni kunyora zita rake.
But he stood there and said, who should we believe, man or God?
Asakamira pakati, totererani munhu kana mwari. Amen.
Let it be known to you, we'll still preach in Jesus' name.
Ngazvizivikanwe kwamuri kuti charamba tichiparidza muzita raJesu. Kushinga kwakadini.
You know, he had a home over yonder. That's right.
Aiziva kuti iye aiva nomusha mhiri.
He was a pilgrim and a stranger here. He was seeking a city to come.
Ndizvozva aiva mushanyi uye muenzi pano aitsvaka guta rinouya.
What did that hypocrite priest mean to him?
Ko muprisita munyengeri uya aikoshei kwaari.
He was under the domination of the God of heaven that raised up his son Christ Jesus and filled him with the spirit of the God that made the heavens and earth.
Aitongwa namwari wokudenga akamutsa mwanakomana wake Kristo Jesu akamu. Zadza nomweya mutsvene wamwari akasikadenga nenyika. Ezvoka. Haana kumutya. Kwete changamire. Rufu.
Well, when they took the little Stephens out there, said, take it back.
Ko pavakabata Stefano vakati, ramba zvawataura.
He said, you stiff-necked, uncircumcised the heart and ears. You always resist the Holy Ghost like your fathers did. So do you.
Akati imwe mutsipa mukukutu musina kudzingiswa pamoyo nenzeve munodzivisa mweya mutsvene samadzibaba enyu. Nemiwo munodaro.
They said, we'll beat you to death.
Vakati chakurova kusvika wafa.
He said, you couldn't do that.
Vakati hazvikwanisiki kuti zvidaro.
We'll show you whether we are not.
Chakuratidza kuti tinozviita here kana kwete.
They grabbed big rocks and began to pound him in the head.
Vakatora mabwe makuru vakatanga kumuponda musoro.
He looked up and said, I see the heavens open.
Akazarisa kudenga akati ndaona matenga achizaruka.
I see the ladder coming down.
Ndikuona danho richidzika.
I see Jesus standing at the right hand of his majesty.
Ndikuona Jesu amire kuruoko rworudyi rwoushe wake.
And the Bible didn't say he died. He fell asleep.
Bhaibheri hariti akafa, rinoti akavata.
Oh my, I can just see an angel come down, pick him up and rock him like a baby, a mother, till he went to sleep. Oh my.
Hallelujah.
Sure.
Oh, chokwadi.
That's the purpose of the Holy Ghost. That's what God sent the Holy Ghost for. The Holy Ghost come to give you power. I got some more scriptures here just a minute. The Holy Ghost come to give you power. You can find this. I'm just too much of a way tonight.
Ina andi munogona kuzviona andisi kunzwa kuita izvi usiku huno.
Give you power. Power in prayer.
Unokupa simba, simba rokunamata.
You take a person that's lived a good life, but they're always defeated.
Tora munhu anorarama upenyu hwakanaka, asachikundwa nguwa dzose.
Oh, I tell you. Good person.
Oh, ndinokuudza. Munhu akanaka.
Oh, sure I love the Lord, Brother Branham.
Oh, chokwadi ndinoda Ishe hama Branham.
Always defeated. They never get a prayer answered.
Asachingogaro kundwa, hapana munamato unopindurwa.
You fill that little woman with the Holy Ghost one. Watch what takes place.
Dzadza mudzimai uyu muduku nomweya mutsvene kamwe. Ona zvinoitika.
When she goes before God, she's not defeated.
Kana achiuya kuna Mwari haazokundwi.
She comes boldly to the throne of God, believing.
Anouya nokushinga pachigaro chaMwari achitenda.
She has a right because she's a daughter of God by birth.
Ane mvumo nokuti mwanasikana waMwari nokuberekwa kwake.
Take that little man so cowardly, the boss kick him all over the place.
Tora murume uya anotya kwazo, anoitwa zvose zvose nomukuru webasa.
Wait a minute here now.
Anoti mirai zvishoma apa.
Something changed. See? He's got the Holy Ghost.
Pane zvashanduka maona. Agamuchira mweya mutsvene.
He gives you power.
Unokupa simba.
Your life is full of power.
Upenyu hwako hunozara nesimba.
He gives you power in speech.
Anokupa simba mukutaura.
Why am I? Those people that was afraid, stand out there, Peter, James, John, Luke, and all the rest of them.
Ko, imiwe, wana waimbo, chika wakamira ipapo, Petro, Jacopo, na Joani, Ruka, na wamwe wose.
They done got in the upper room and said, oh, we can't say no more.
Wakapinda mumba ipa msoro, wachiti, oh, hapana, zwatingataura.
Them, look at that, there's Dr. So-and-so and so out there.
Iwo, tarisa uone panze, tarisa hapo, uyo chilemba, ningi na ningi, pase hapo.
There's Rabbi so-and-so and so.
Uyo Rabbi, ningi na ningi.
You know, he had 4 degrees of college. How will we ever stand against him? Peter said, oh, I remember still that man fish one day. He spoke. I didn't even know what he's talking about.
Petro akati, oh, ndirikurangarira ndichitengesera murume uyu hove rimwe zuva. Iye paaitaura, handina kuziva zvaaitaura.
Oh, I can never stand against him.
Oh, handikwanisi kumukwikwidza.
But what can we do, brother?
Asi toita sei, hama?
He said, wait.
Akati mirai.
Well, we done been here 4 days.
Asitapedza mazuva mana pano.
Just keep on waiting.
Rambai makamirira.
How long until?
Kwenguva yakadi kusvikira.
Well, did he say it would be on the 15th?
Zvino akati here zvichaitika nezuva reshanu.
He never said how long, he said until.
Haana kumboti kwenguva yakati, akati kusvikira.
Well, they just kept waiting.
Nokudaro vakangoramba vakamirira.
How long until?
Kwenguva yakadi kusvikira.
8 days passed until.
Mazuva masere akapfuura kusvikira.
9 days passed until.
Mazuva mapfumbamwe akapfuura kusvikira.
And finally, when the day of Pentecost had fully come, they were all in one place in one accord.
Zvino zuva rependekosi rakati rasvika. Vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe.
God had been above them in a fiery cloud.
Mwari akanga ambova pamusoro pavo mugore rinotyisa.
God had walked with them on earth. Now something else is going to take place.
Mwari akanga afamba navo panyika. Zvino chimwe chakanga chava kuzoitika.
Something's fixing to happen.
Chimwe chinhu choda kuitika.
They were all in one place in one accord.
Vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe.
And suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind and it filled all the room where they were standing.
Akarepo kutinhira sokwemhepo inovhuvhuta nesimba. Kwakabva kudenga kukazadza imba yose mavakanga vagere.
Cloven tongues set upon them.
Ndimi dzichiparadzana dzinenge dzomoto. Ndokumhara pamusoro womumwe nomumwe wavo.
What is cloven? Pardon.
Ndimi chii dzakapatsanuka.
Like stammering. Do you ever hear anybody stammer?
Sokukakama. Wambonzwa here munhu achikakama.
See, they can't say nothing.
Maona haakwanisi kutaura.
Cloven, parted.
Ndimi dzakapatsanuka.
Like a cloven hoof. Means something split, parted.
Ndimi samazondo. Zvinoreva chimwe chinhu chakatsemurwa, chakapatsanurwa.
He wasn't talking, he wasn't jamming, he wasn't doing nothing, just making a noise.
Kwakanga kusiri kutaura, kwakanga kusiri kutaura. Hapana chavakanga vachiita asi kungoita ruzha.
Cloven tongue set upon as if it was fire.
Ndimi dzichiparadzana dzinenge dzomoto ndokumhara pamusoro pomumwe nomumwe wavo.
Oh, they couldn't hold themselves.
Oh, vakatadza kuzvibata.
And they were all filled with the Holy Ghost.
Vose vakazadzwa nomweya mutsvene.
Then what happened?
Zvino chii chakazoitika?
Out into the streets they went.
Vakaenda mumigwagwa.
Where is that Rabbi Jones?
Rabbi Jones, ari.
Where is that fellow at?
Ari kupi?
Where is that intellectual giant?
Nyanjezi zoiya iripi?
God was over us with Moses in a burning bush. He fed us with manna on high.
Maria iva pamsoro pedu na Moses umgwenzira ipfuta akatipa mana yakabva kumsoro.
He walked with us for 3 years or six, 3 years and 6 months here on earth.
Akafamba nesu kwa makore nemwedzi mi makore matatu ane mwedzi mitatu pasi pano.
But now he's in me. Not me to speak of this him. I know who he is. I know who I am. I ain't no more he is. Bring him up here. Ye men of Israel and you that dwell in Judea, let this be known unto you, knowing unto you and hearken to my voice. All you preachers and rabbis.
Imi warume Israel nemi mugere muJudea ngazvisikone kwamuri zvizvikanwe kwamuri uyeterera inzwi rangu imi mose vaparidzi namarabai.
Power speech.
Amen.
Oh.
Imi we simba rokutaura. Oh.
These are not drunk.
Ava havana kudhakwa.
Taking up that little minority, 120 against 10,000 or more.
Kumira na vashoma zana na makumi maviri vachikwikwidzana nezuru gumi kana kudarika.
These are not drunk as you suppose, seen us for the third hour of the day.
Havana kudhakwa sezvamunofunga zvaichiri nguva yetatu yezuva.
I'm a full gospel preacher.
Ndiri muparidzi wefull gospel.
But this is that. That was spoke of by the prophet Joel.
Asi izvi ndizvo zviya zvakataurwa nomuprofita Joel.
It shall come to pass in the last day, saith God, I'll pour out my spirit.
Zvaitika kuti mazuva okupedzisira Mwari akati ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose.
You see Mary out there dancing in the spirit, speaking in tongues and carrying on?
Zvinova unoona Maria achitamba mumweya nokutaura nendimi uye achingodaro.
Upon all flesh, upon my hands made do I pour out my spirit.
Pamusoro penyama yose pavarandakadzi vangu ndichadurura mweya wangu.
I'll show signs in the heavens above and in the earth below, pillars of fire and vapors of smoke.
Ndicharatidza zviratidzo kudenga kumusoro napanyika shongwe dzomoto nemhute dzohutsi.
God was in his people then. Amen.
Apa Mwari akanga ava muvanhu vake. Amen.
Well now, what degree did you have?
Chakanaka zvino une degree ripi?
What school did you come from?
Wakabva pinda chikoro kupi?
That don't make any difference right now.
Hazvina mutsauko iko zvino.
Oh, he began to pour in the scripture.
Oh, akatanga kutsetsenura magwaro.
David foresaw him.
David akafanomuona.
The Lord always before me, he'll not be moved.
Ishe pamberi pangu misi yose ndirege kuzvinunguswa.
Moreover, my heart rejoiced because and my tongue was made glad.
Naizvozvo mwoyo wangu akafara nokuti norurimi rwangu wakafarisisa.
He'll not leave my soul in hell, neither will his spirit hold one to see corruption.
Hamungasi mweya wangu mugehena, hamungaisi mutsvene wenyu kuti aone kuora.
Let me freely speak to you, the patriarch David, he's both dead and buried and his suffers with us this day.
Regai nditaure newe ndakasununguka pamusoro pateteguru David akafa akavigwa uye guva rake tinaro nanhasi.
But by a prophet he foresaw the coming of the just one.
Asi nechiprofita akafanoona kuuya kwouyo wakarurama.
And let it be known to you that God has made the same Jesus who you crucified by wicked hand both Lord and Christ.
Ndazvizivikanwe nemi kuti Mwari akaita Jesu iyeyu wamakaroverera namaoko akaipa ishe naKristo. Amen.
And brothers, what can we do to be saved?
Varume hama toita sei kuti tiponeswe?
He said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost.
Akatendeukai mumwe nomumwe wenyu ababhatidzwe nezita raJesu Kristu kuti mukanganirwe zvivi mupiwe chipiwa chomweya mutsvene.
For the promises unto you and to your children and to them is for all, even as many as the Lord our God will ever call.
Nokuti chipikirwa ndechenyu navana venyu navose vari kure vanozodanwa naIshe Mwari wedu. Amen.
As long as God's got a people, God's got a church, God's got the Holy Ghost marching with it.
Kana Mwari achina vanhu, Mwari aine chechi, Mwari aine mweya mutsvene unofamba nayo.
That's what God gave the Holy Ghost for.
Ndicho chikonzero mweya mutsvene wakapiwa.
Intellectuals will rise always have.
Vepfungwa vachamuka uye vakagara varipo.
But God's got a minority somewhere.
Asi Mwari ane vake vashoma pane imwe nzvimbo.
God's got a little church that'll move right on with the baptism of the Holy Ghost to claim in the light.
Mara ane chechi duku inoenda mberi nokubhabhatidzwa nomweya mutsvene vachigamuchira chiedza.
And they'll be the ones that through their testimony will judge the world.
Ndivo nokuda kwechapupu chavo vachatonga nyika.
Don't the Bible say Jesus said, blessed are the pure in heart, they shall see God?
Bhaibheri riti here, Jesu akati vakaropafadzwa vakachena pamwoyo nokuti vachaona Mwari.
Don't say that the just, the saints shall judge the earth.
Haritaure here kuti vakarurama vatsvene vachatonga nyika.
Sure, your testimony today will bring judgment against this city.
Chapupu chenyu nhasi chaunza kutongwa paguta rino.
Our testimony of the baptism of the Holy Ghost, the power of God, a holy life, will bring judgment against the city.
Chapupu chedu chokubhabhatidzwa nomweya mutsvene nesimba ramwari, upenyu hutsvene zvichakonzera kuti guta rino ritongwe.
Them that are first will be last, them that are last will be first.
Kana izvi vokutanga vachava kupedzisira nokupedzisira vachava kutanga.
I won't know about Sankey Moody and their resurrection.
Hapana zvandichaziva nezvasengi mudi mukumuka kwavo.
They'll not know nothing about me in this.
Iwo hapana zvavachaziva nezvangu mukumuka kuno.
But I'll stand in this to give testimony, so will you.
Asi ndichamira kuti ndipe chapupu newevo.
Through that, with the scattering of your light and the baptism of the Holy Spirit.
Uye nokuparadzira chiedza chako nokubhabhatidzwa nomweya mutsvene.
And by the lives that you live and the things that God has done to prove that he's moving here.
Muupenyu hwaunorarama nezvawakaitirwa naMwari kuratidza kuti ari kufamba pano.
And with their intellectuals walked away from it, they'll be judged by the saints.
Ivo nouchenjeri hwavo vakafamba vachibva pazviri vachatongwa navatsvene.
They're already judged, they've already passed it.
Vakatotongwa zvakatopera.
Oh my.
Oh, imiwe.
I was talking on power of prayer, power of speech, power for a holy life.
Ndataura nezvesimba romunamato, simba rokutaura, simba roupenyu hutsvene.
Amen, that's what the Holy Ghost is to do.
Amen, ndizvo zvinofanirwa kuitwa nomweya mutsvene.
Some of you people walk along saying, well, I just can't quit drinking. I just can't quit this.
Vamwe venyu vanofamba vachiti, ndizvo hazvo asi handikwanisi kurega kunwa. Handikwanisi kurega izvi.
The Holy Ghost comes to live in you, to make all these can'ts get away from you. That's right.
Mweya mutsvene unouya kuzorarama mauri, kuti kusakwanisa kwose kubve mauri. Ndizvozvo.
Make women start cutting their hair. Make them quit wearing shorts and slacks.
Kuti vakadzi varege kugera vhudzi ravo, vasapfeka zvikabudura nembatya dzinobata.
No excuses.
Hapana pembedzo.
Make them quit tattling.
Kuti varege makuhwa.
Oh yes, that's what it's for, to make you a holy life.
Oh, hongu ndizvo zvawakapuirwa kukupa upenyu hutsvene.
It'll follow the instructions of the Bible every time.
Unotevera kurayira kwebhaibheri nguva dzose.
Woman say, it's just too hot. I just have to wear these.
Mudzimai angati kunopisa, regai ndipfeke izvi.
Gives me a headache if I let my hair grow.
Musoro wangu unotema kana vhudzi rangu rikakurisa.
But there's no excuses for the Holy Ghost.
Asi mweya mutsvene hautsvaki zvikonzero.
It's there to make it so.
Uripo kuita zvakataurwa.
It'll follow the word just exactly.
Unotevera shoko sezvazviri.
That's what the Holy Ghost is to do.
Ndizvo zvinofanira kuitwa nomweya mutsvene.
It's to make you men turn your head from them half-naked women and quit lusting after them. Your church members.
Kuti mwarume mufuratire madzimai akapfeka zvimini morega kuvachiva uye nhengo dzechechi. Ndizvo zvaunoita.
It's to quit making you smoke and drink and want to be a big shot.
Unoita kuti urege kuputa nokunwa nokuda kuva shasha.
It'll take that out of you. It'll humble you when you do that.
Unobvisa izvi mauri unokuderedza kana woda kuzviita.
That's what the Holy Ghost is for. It's for a holy life.
Ndiro basa romweya mutsvene kuti urarame upenyu hutsvene.
Right.
Ndizvo.
Make you quit gossiping.
Urege makuhwa.
Make you quit playing cards, shooting craps, and all these other things that you do around the corner.
Urege kutamba makasa, urege njuga nezvimwe zvose zvaunoita pakavanda.
It'll make you quit your carrying on the way you're doing, living untrue to your wife.
Unoita kuti urege nzira dzako dzaunadzo izvozvi sokusatendeka kumudzimai wako.
That's what it'll do. That's right.
Ndizvo zvaunoita. Ndizvozvo.
It'll quit making you want to marry somebody else's wife.
Unoita kuti urege kuda kuroora mudzimai womumwe.
Exactly right.
Ndizvozvo chaizvo.
That's what it is.
Ndizvo zvauri.
It's to make you live a holy life.
Ndokuti urarame upenyu hutsvene.
That's what the Holy Ghost is power for.
Ndiro basa resimba romweya mutsvene.
To set your affections on things above. Amen. For God hates the fickle.
Hallelujah.
The mind of Christ in you.
Kuisa zvido zvako kumusoro uko Mwari akamira. Fungwa ya Kristo iri mauri.
You can't help from seeing those things. When you look at him, you turn your head.
Hautadzi kuona zvinhu zvakadai kana wazviona tendeuka musoro wako.
Right. So making.
Ndizvozvo uripo kukuitisa.
You say, I can't do it. Oh, I just can't do it.
Unoti handikwanisi kuzviita. Oh, handitombokwanisi kuzviita.
sure you can't, but the Holy Spirit come for that purpose. That's what it did. It come to take it out of you, all them old habits and things that you're doing. That old backbiting, separate yourself, say, bless God, I'm a Methodist, I won't have nothing to do with that old holy roller.
Makuwako akare, kuzipatanura uchidi mwaringa aropa fatu, kwenye Methodist, andina hanya na watene wa singa zikami.
The Holy Ghost come to take that out of you.
Mwamtene wakauya kubvisa hizo zomauri.
I'm a Baptist, I'm Presbyterian. I wouldn't go to that little holy roller bunch.
Ndirum Baptist, ndirum Presbyterian.
The Holy Ghost come to take all that starch out of you.
That's what
it is. It washes you in the blood. Irons you out.
Muropa.
That's what it comes to do. It comes to straighten you up. He said, make the crooked places straight. That's what it comes to do, straighten it up. Make the high places low. Make all the mountains, it look like they're all dancing like little rams, and all the leaves are clapping their hands to you.
Kuti nzvimbo dzakakwirira dzideredzwe kuti makomo ose aite saanotamba samakondobwe namashizha achiuchira kwauri.
The birds sing different. Joy bells are ringing.
Chiri dzinoimba zvakasiyana mabhera omufaro achiirira.
There's no excuses. That's what it comes to do.
Hapana zvikonzero ndizvo zvaunouya kuzoita.
That's the purpose of God send the Holy Ghost so you would do these things. That you would walk after him.
Nicho chinangwa chamwari pakutuma mweya mutsvene kuti uite zvinhu izvi kuti ushande ufambe uchimutevera.
Now I don't want to hurt you, but I told you I'm here with the deepest of sincerity.
Zvino handidi kutaura zvinokukanganisai asi ndakuudzai kuti ndiri pano nokuperera kose.
To keep from pinching you once in a while, I jump off on a line somewhere and stay with the truth, but stay in there and make it in such a way it won't pinch you too hard.
Kuti ndirege kukurwadzisai apo naapo ndinotaura zvimwe asi ndichimira pachokwadi asi ndinorambira pazviri ndichizvitaura nenzira yekuti zvirege kunyanya kukurwadzai.
But I want to tell you something.
Asi ndinoda kukuudzai chimwe chinhu.
If the Bible says that it's wrong for a woman to cut her hair, and you say you've got the Holy Ghost and then cut your hair, I wonder if you have.
Kana Bhaibheri richiti hazvina kunaka kumukadzi kugera vhudzi rake, iwowo ti unomweya mutsvene uchigera vhudzi rako.
Don't get mad. If it does, that still shows there's another mark against you. If the Bible says it's wrong for a woman to put on a garment that pertained to a man and you wear these little overhauls and slacks out here on the road, you grown women.
Kana Bhaibheri ichiti hazvina kunaka kuti mukadzi apfeke mbatya dzechirume iwo pfeka hovhorosi nembatya dzinoshinya wobuda kunze kumugwagwa.
Guess a little baby would be all thing you're playing with little boys and things. But look, when you grown women, 15, 16,
18
years old, up to grandma, out
here
on the road. And the Bible says it's an abomination in the sight of God for a woman to wear those things.
We Bible rinoti chinyangadzo pamberi paMwari kuti mukadzi apfeke zvinhu izvi.
And you wear them anyhow and say you got the Holy Ghost, I wonder sometimes.
Asi imi munongozvipfeka zvakadaro moti munomweya mutsvene ndinoshama dzimwe nguva.
The Holy Ghost will follow God's word to the letter.
Mweya mutsvene unoteera shoko raMwari sezvariri.
And a preacher behind the pulpit that ain't got grace enough to preach it, I doubt he's got it.
Nomuparidzi anomira seri kwepurupiti asina nyasha dzakawanda.
Well, that's what the Holy Ghost is for. It's to give unction to the preacher. It's to give holiness to the group. It's to set the church in order. It's to bring a unity of spirit. It's to unite us together with power. It's to unite together with love, brotherly love. I don't care if you're Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, whatever you are.
Handina mosva kuti uri Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran kana zvauri.
If we've all been by one Holy Spirit baptized into one body,
amen,
and become members of the body of Jesus Christ.
Kana tiri mumwe ya mchene mumwe takapapatizwa mutumbi mumwe nokuva nhengo dzomutumbi wa Jesu Kristu.
There's nothing present, nothing future. Hunger, starvation, nothing can separate us from the love of God, of love of Christ, the love of God that's in Christ.
Hapana chiripo, hapana chinouya nzara kushaya zvokudya, hapana chingatiparadzanisa norudo rwaMwari, rudo rwaKristu.
Because we are born of His Spirit, washed in His blood.
Nokuti takaberekwa nomweya wake, nokusukwa neropa rake.
We are a new creature.
Tiri chisikwa chitsva.
That's what God came to do.
Ndizvo zvakauya kuitwa naMwari.
That's what Holy Spirit's for.
Ndiro basa romweya mutsvene.
Yes, sir. That's what.
Ongu changamire. Ndizvo zviri.
Now, people. Look at me in the face.
You know, vanhu, nditarisei kumeso.
A lot of hands went up, you had the Holy Ghost. Sure they were.
Maoko mazhinji asumudzwa kuti muno mweya mutsvene, maona, chokwadi, anga aripo.
Oh, now I'm just going to bounce just a little bit here. This is taped.
Oh, zvino ndichasiya izvi zvishoma pano, izvi zviri kuiswa pa tape.
But we're going to get more to it tomorrow.
Asi tichanzwa zvakawanda mangwana manheru.
If you say you got it and are guilty of these, I wonder what's the leading.
Kana uchiti unawo, asi iwe une mhosva pa zvinhu izvi, ndinoshama kuti chii chiri kukutungamirira.
God will never lead you off the word.
Amen.
Mwari haambokutsaudzi pashoko.
He'll keep you with the word, because that's God's own laws of His church for His people, for women and for man.
Anokubatanidza neshoko nokuti ndiyo mitemo yaMwari pachake yechechi yake yavanhu vake kuvakadzi nokuvarume.
Well, I said, don't harm me to do this or that.
Zvakanaka kungati hazvindirwadzi kuita ichi kana icho.
It doesn't. The word says it does.
Hazvikurwadzi, shoko rinoti zvinorwadza.
And if the Holy Spirit is in you, it'll lead you right to the Word. There'll be no excuses.
Zvino kana mweya mutsvene uri mauri uchakutungamirira kushoko, hauzopi chikonzero.
God don't make alterations or excuses.
Mwari haashanduki kana kutevera chikonzero.
He makes a mark and you tow it. That's all.
Anotaura zvaanoda iwe wofamba napo, ndizvo chete.
That's what it is with everyone. You come the same way.
Ndizvozvo kumunhu wose unouya nenzira imwe chete.
Peter said, repent every one of you. Be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Then you shall receive the gift of the Holy Ghost.
Petro akati, tendeukai mumwe nomumwe wenyu, mubhabhatidzwe mumwe nomumwe wenyu, muzita raJesu Kristu kuti muregerwe zvivi zvenyu, mozogamuchira chipo chomweya mutsvene.
That's it. We got to hit that line.
Maona, ndizvozvo tinofanira kusvika pamutsetso uyoyo.
I don't mean to hurt you. I love you too much.
Zvino handidi kukurwadzisai. Ndinokudai zvakanyanya.
But brother, sister, do you realize that I know that I've got to stand in the last days of that resurrection with this generation of people and give an account for this word?
Asi hama hazvanzi, unocherechedza here kuti ndinoziva kuti ndichamira pamazuva okupedzisira pakumuka kwakafa nechizvarwa chino chavanhu nokudavirira shoko iri.
And the Holy Spirit showing this and me preaching out, where you go to stand?
Mweya mutsvene uchiratidza izvi, neni ndichiparidza kose uku, iwo uchamirira papi?
How are you going to get by with it?
Uchapukunyuka sei?
You can't do it, friend. Don't.
Haukwanisi kuzviita, shamwari. Usadaro.
Now stop that. Whatever you're doing, it's wrong. Stop it.
Zvino rega izvozvo. Chipi nechipi chaunoita chakatsveyama, chirege.
You say, I can't.
Ungati handikwanisi.
Then you haven't got the canter in you yet.
Zvino hauna chinokugonesa mauri.
When the Holy Spirit comes, He gives you power. Amen. Over the world.
Kana mweya mutsvene wauya, unokupa simba rokukunda nyika.
And if you listen what He said.
Kana ukateerera zvaakataura.
If you love the world. Are the things of the world, it's because the love of God isn't in you.
Kana uchida nyika, kana zvinhu zvenyika, kuda kwokuti rudo rwaMwari haruzi mauri.
There's no excuses.
Zvino hapana zvikonzero.
He makes it plain, and we got to come up to that mark.
Akazviisa pachena, naizvozvo tinofanira kusvika pachero ichocho.
I know you think I'm awful.
Ndinoziva kuti munofunga kuti ndanyanya.
But I'm just awful fool right now. Listen.
Asi ndiri kutonzwa kunyanya kuzara zvino, maona, tererai.
That is true. Now, come up to it, brother, sister.
Ndezvo chokwadi, Zino shikai paziri hama azanzi.
Don't let some of these intellectual colleges around here tell you, oh, that's old fogey stuff.
Msarega zechikoro zepfungwa zvakakupoteredzai pano zvichikudzai kuti oh zvinhu zvakudhara zvisina maturo.
If it's old fogey stuff, then God's old fogey.
Kana zviri zvakudhara zvisina maturo, naizvozvo Mwari haana maturo.
And if God's old fogey, then I am too. Amen.
Kana Mwari asina maturo, neniwo ndakadaro zvakare. Amen.
I want to be like him.
Ndinoda kuva saiye.
Why? His spirit is in me that hungers and thirsts, calling everything contrary to the word.
Nay, mweya wake uri mandiri une nzara nenyota uchiti zvose zvinopikisana neshoko.
If the people say it's all right for if a man plays a little cards for fun and just gambles a nickel or two, it's all right.
Kana vanhu vakati zvakanaka kuti oh kana munhu akatamba makasa kuti afare nenjuga zvakanaka.
God says it's not.
Mwari anoti hazvina.
Oh, if you just take a good social drink, just get on a little drunk once in a while.
Oh, kana ukanwa zvokungotandara kungodhakwa shoma nedzimwe nguva.
But God said war unto him.
Asi Mwari akati nhamo kwaari.
Oh, you say it's all right, Brother Branham. I cut my hair because of a real thing.
Oh, ngati zvakanaka hama Branham, ini ndinogera vhudzi rangu nokuda kwechikonzero chaicho.
The woman, you know, the rest of women are doing.
Ari mukadzi munoziva nokuti vakadzi vose vari kuzviita.
I don't care what the rest of women doing. They're not your example or they're not your boss.
Handina mhosva nokuti vamwe vakadzi vose vanoitei, havasivo muenzaniso wako, havasivo vatungamiriri vako.
If you've got the Holy Ghost in you, you'll follow his instructions. Regardless of what people say about you.
Kana une mweya mutsvene mauri, uchatevera kurayira kwake, zvisinei kuti vanhu vanotaurei pamusoro pako.
Well, Brother Branham, it's just so hot. I just have to put these little so-and-so clothes on.
Zvakanaka hama Branham, kuri kupisa. Saka ndotopfeka zvangu mbatya dzakadai.
Hell's hotter than that, sister dear. Let me tell you that.
Gehena rinopisa kudarika ipapo hadzvanzi inodiwa. Rega ndikutaurire.
And don't you remember that?
Zvino usadaro, rangarira izvozvo.
And the Holy Spirit will always lead you to truth, and his truth is a word.
Mweya mutsvene uchakutungamirira kuchokwadi, chokwadi chake ishoko.
My word is the truth. Let every man's word be alive, and let mine be true.
Shoko rangu ichokwadi, shoko romunhu wose ngarive renhema, asi rangu rive chokwadi.
And just think, an abomination.
Uye imbofunga hako chinyangadzo.
Could you think?
Ungazvifunga kuti.
This is an awful word for a minister to say. But I've went into restrooms, the places where it would just, you'd have to walk back out there, and it was just so, and dirty things on the wall.
Ishoko rinorema kutaurwa nomuparidza, asi ndakapinda matoireti umo zvaingo, waitoita souchada kubuda zvako, zvakanga zvaka, uye zvinhu zvinonyadzisa kumadziro.
Well, I thought, how in the world can people be so low down and stink?
Ndakafunga kuti vanhu munyika vangaderera zvakadaro sei. Uye kunua.
And when I walk into those places, I've often thought, what a stink.
Uye panaifamba munzvimbo idzodzi, ndaiwanzofunga kuti kunua kwakadii.
If I hold my nose like this, to wash my hands.
Imomo ndaibata mhino seizvi ndichigeza maoko.
I'd be afraid that when I tuck a hold of the doorknob again, to be germs from venereal and things.
Ndaizeza kuti kana ndikabuda bata mbato wegoni, zvakare panenge pava nohutachiona hwezvirwere zvefambi nezvimwewo. Ndakafunga ndikati oh.
One day standing at an airport, one of them places I walked in, a railroad place, I walked into that and I thought, oh mercy.
Rimwe zuva ndakamirira panhandare yendege, imwe nzvimbo yandakapinda kana kuti paiva panjanji, ndakapindamo ndikafunga kuti oh tsitsi.
Something said to me, that's the way the world smells to God.
Amen.
It's an abomination.
Chimwe chunhu chikati kwandiri, ndiko kunhuwa kunoita nyika kuna Mwari. Inonyangadza.
I thought, when I see a woman walk down the street with herself all carried out like that in man's clothes on, that's what it looks like to God.
Ndakafunga kuti kana ndikaona mukadzi achidzika nomugwagwa achifamba nokuzvida akapfeka mbatya dzechirume, ndiko kuratidzika kwazvinoita kuna Mwari.
It's an abomination, something that's filthy and stinking before God.
Chinyangadzo chinhu chine tsvina chichinhuwa pamberi paMwari.
Yes, she'll go to church on Sunday and decorate up.
Asi zvakadaro anoenda kuchurch nomusi wesondo akashongedza.
There'll go a man down there and drink and cheat and love money and cheat his neighbor and everything else to get a little extra money.
Ono murume anoenda ondonwa nokunyengera achida mari achinyengedza muvakidzani wake achiita zvose kuti awedzere kamwe kamari.
And do these things and gamble and smoke and drink and lie and
Then go to church and testify.
Achiita zvinhu izvi nenjuga nokuputa nokunwa nokunyepa. Woenda kuchurch wondopupura.
Abomination, filthiness. That's the intellectual church.
Chinyangadzo china ndiyo church yezvepfungwa.
Say, well, I belong to the church.
Ungazvakanaka ndiri nhengo yechurch.
Yes. And have to let the church out 15 minutes so all the deacons and all can smoke and the pastor too before you can go back to have church.
Onguye kwa kubuda mchechi kwa maminiti gumi na mashanu kuti madikoni ose na wamwe wapute no mufudzi zvakare vasati vadzokera mchechi.
Tell me.
Unondi udzei.
Separate yourself from every unclean thing.
Patanure kubva pachinhu chine china.
Defile the body, I'll destroy it.
Shibisa mutumbi nichauparadza.
God said he'd do it.
Mwarakati achazviita.
And today over cancer is causing 90-something% of the deaths of throat and lung cancer is caused by smoking cigarettes.
Nasi kenza inokonzera zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvorufu zvinokonzerwa napahuro nekenza yamapapu inokonzerwa nokuputa fodya.
Defile the body, I'll destroy it.
Shibisa mutumbi nichauparadza.
But they're so hell-bound, rolling on like that, they don't know.
Asi vakachenetsonanga gehena vachienderera vakadaro, havazivi.
And some preacher standing in the pulpit with 4 degrees out of college, smoking himself.
Mumwe muparidzi anomira papurupeti ana madegree mana akabva kukoreji achiputa zvakare.
Let me tell you something, brother.
Rega ndikuudze chimwe chinhu hama.
The Holy Ghost was sent to call men and women out of that thing.
Mweya mutsvene wakatumirwa kubvisa varume navakadzi pazvinhu izvi.
Separate yourself.
Zvitsaure.
The word church means to be separated.
Inzwi rokuti church rinoreva kupatsanurwa.
Come out from among them, says the Bible.
Budai mukati mavo, ndizvo zvinotaura Bhaibheri.
Touch out their unclean, and I'll receive you, and you'll be sons and daughters to me, and I'll be God to you.
Musabata vasina kuchena, ndichakugamuchirai, mova vanakomana navanasikana kwandiri, neni ndichava Mwari kwamuri.
Oh my, I don't mean to be mean, but I mean to be honest and to be truthful.
Oh, imiwe, handisi kuda kuita zvokusotesa, asi ndinoda kutendeka nokuva muchokwadi.
Yes, sir. Oh, what a horrible thing.
Ongutangamira, oh, chinhu chakaipa zvakadini.
Men and women. Where do we stand today?
Varume namadzimai takamira papi nhasi?
Where are we at?
Tiri papi?
Let's stop.
Ngatimirei.
The other night across a little old seat there in the room. Now I must close. A little old duofold seat.
Umwe usiku ndakatarisana nakachigaro kaduku kasharu ndiri mumba uye ndinofanira kuvhara kachigaro kasharu kerudzi rweduofold.
After praying for 3 or 4 days, I got in such a place. Going around thinking, oh God, I got such a place that I didn't know what to do.
Mushure mukunamata kwa mazuva matatu kana mana, ndasvika pakadai, ndakatanga kufamba-famba, nokufunga, oh Mwari, ndakasvika pakuti, ndakanga ndisingachazivi zvokuita.
I said, God, we're at the end of the road.
Ndikati Mwari, tasvika pamagumo enzira.
And I realized that I've neglected.
Uye ndaona kuti, ndakashaiwa hanya.
I've had calls to go on and be tired and wouldn't do it.
Ndakadanwa kuti ndiende kundobatsira asi ndonzwa kuneta zvokuti handina kukwanisa kuzviita.
I thought then I could see my Lord staggering through the dark under when he was so tired he could hardly raise one foot up.
Ndakazofunga kuti ndiri kuona Ishe wangu achidzadzarika murima painga aneta zvokutadza kusumudza makumbo.
But he wasn't too stopped for the woman and I, with her boy brought out there that was dead, so he could go over and touch the bear and use what little strength is in him to raise that boy.
Asa hanawo akamira kubatsira mudzimai wokunaini nokuda kwomukomana akaunzwa akafa kusvikira akabata bwanyanza nokushandisa simba shoma raiva maari kumutsa mukomana uyu.
Well, how do I get tired?
Zvakanaka ko ini ndinoneta sei?
What's the matter with me, Lord?
Chii chandiri kutadza Ishe?
Here I think, well, I'm getting old. I can't do it.
Apa ndinofunga kuti zvakanaka ndava kuchembera. Handichakwanisi kuzviita.
There was Moses, the same God that I served, stood yonder at 120 years old.
Kwaiva naMoses, Mwari mumwe chete wandinonamata, aivako, ava namakore zana namakumi maviri.
There was Caleb, stood at the age of 90 with a sword in his hand and said, Joshua, put this sword in my hand 40 years ago.
Kwaiva naKareb, akamira, ava namakore makumi mapfumbamwe, aino munondo muruoko rwake, akati, Joshua, akaisa munondo uyu muruoko rwangu, makore makumi mana apfuura.
I was 80 then, said I'm just as good a man today as I was then. Hallelujah.
Akanga ava namakore makumi masere zvino akati nhasi ndichakasimba sezvandaiva kare. Amen.
I said, God be merciful to me.
Ndikati Mwari ndinzwirei tsitsi.
I said, well, look here, I'm always.
Ndikati zvakanaka tarisai pano ndinongogaro.
I took my wife back there by the hand across this Bible in her little Bible. And I said, honey, I've been too negative.
Uye ndakatora mdzimai wangu uyo ari shure ndikambata ruoko pa Bible iri naka Bible kake uye ndikati mudiwa ndakatari sira zvisiri izvo.
The Holy Spirit condemns me within me.
Mweya mutsvene uri kundipomera.
I said, I think of them squirrels out yonder.
Ndikati ndikafunga nezve tsindi dziya paya.
I think of Hattie Wright back there and the little boys.
Ndikafunga Hattie Wright na vakomana vaduku aya.
I think of what God did, showing that He was God that could create.
Amen.
Hallelujah.
Ndikafungawo zvakaita Mwari achiratidza kuti iye ndi Mwari anokwanisa kusika. Hallelujah.
I thought He's told me that years ago, I'll not leave you, I'll never forsake you. No man will stand before you all the days of your life. I'll be with you.
Ndakafunga kuti akandiudza izvi makore mazhinji apfuura, ina handikusii, handizombokurambi, hakuna munhu angakupikisa mazuva ose upenyu hwako.
And from this hand of discernment, it'll come to you know the secret of the heart.
Uye kuvamuruoko runoratidza zvirwere, chasvika pokuti uchaziva zvakawanzika zvomoyo.
After that, it'll raise higher.
Shure kwaizvozvo chakwira nokukwira.
You're after that proof perfect the world around. Here comes this other great ministry far beyond it.
Gore rakatevera zvakaratidzwa pasi pose, heino youya iyi imwe shumiro huru inopfuura iyi zvakanyanya.
Honey, I'll take your hand. By God's help and God's grace, never let me be negative again.
Ndikati mudiwa, ndinobata ruoko rwako, nokubatsira kwaMwari nenyasha dzaMwari, usarega ndichitora maonero asiriwo zvakare.
Let me walk forth to this revival here to preach like never before.
Rega ndipinde murumutsiriro urwu, ndigoparidza kudarika zvandakamboita kumashure.
Let me go here to first sanctify myself and make a way for the people.
Rega nditange ndazvichenesa kuti ndigadzirire vanhu nzira.
That my own sins, my own neglect, be under the blood, my own shortcomings be under the blood, that I might walk out and say, follow me, people. That's right.
Kuti zvivi zvangu kushaya kwangu kuiswe pasi peropa, kuti kusakwanisa kwangu kuve pasi peropa, kuti ndiuye nditi nditeverei vanhu.
I hate to see a guy say, you go do it.
Ndinovenga kunzwa munhu anoti iwe zviite.
I like to see somebody lead the way to do it.
Amen.
Yes, sir.
Ndoda kuona munhu anotungamirira namabasa hongchangamire.
Here some time ago we had a fire down the city here. Foul oil company caught on fire.
Nguva shoma yapfuura makaita moto muno muguta company ye foul oil yakabvira.
They had the Jeffersonville Fire Department down there.
Pakauya bato rezvokudzimura moto re Jeffersonville Fire Department ikoko.
A friend of mine, good man, never used to big fires like that. He's walking around saying, spur a little water over here, boys. Spur a little water over here.
Uye shamari yangu munakanaka, akanga asina kujaira moto mikuru, wakadai, aifamba achiti, dirai zvimvura apa. Vakomana, dirai zvimvura apa.
Here come the little Clarksville up there, ding, 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 run up there.
Ndokuuyawo veClarksville, ding, 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 vachimhanyirapo.
He said, the fire chief general said, spur a little water down here.
Uye akati, mukuru wokudzimura moto, akaburuka, akati, dirai zvimvura pano.
Knock this winter here, spur a little water there.
Punzai faftera iri, modira zvimvura ipapo.
Across the river come trained firemen from Louisville.
Asi mhiri kworwizi, Louisville, kwakabva vadzimuri vemoto, vakadziswa basa ravo.
That big hook and ladder no more than stopped till the chief is at the end of the ladder.
Gokono guru namanera, zvichingomiswa, mutungamiri akanga atova pamusoro pamanera.
When the ladder went up, he is at the head.
Pakamiswa manera yakanga ava pamusoro.
Nobody's axe before he got there knocked the wind out and said, come on, boy.
Akakanda demo rake asati asvika, akapunza fafitera akati, uyai vakomana.
That's it. The fire went out in a few minutes.
Moto wakadzima mumaminitsi mashoma.
God, spur a little water here, spur a little water there.
Kwete dirai zvimvura pano, dirai zvimvura apo.
Put some of these intellectual preachers.
Ndirangaridza vaparidzi vepfungwa.
Come on, let's go! I know it's the truth, I've tasted and seen. Glory, the Holy Ghost is right. God is good.
Uyai ngatiende, ndinoziva kuti ichokwadi. Ndakaedza ndikaona, glory, mweya mutsvene wakanaka, Mwari wakanaka.
Don't try here, try there, let's walk into him.
Kwete edza apa, kana edza apo, ngatipinde maari.
Here it's for you, God gave his power to his church.
Ari pano, ndezvako, Mwari wakapa simba rake kuchechi yake.
I've spurred out this year, spurred out, you'll never get nothing done, lead on.
Kwete dira pano, kudira apo, hapana chaunobudisa nokudaro, tungamirira.
Amen.
Glory.
Amen.
Can't even see through them no more.
Anjakwanisi kuverenga nawo.
Amen. What are we going to do?
Amen.
Each person sitting here is filled with something.
I'm going
to close. May have to after that. You're filled with something. You can't sit there without being full of something. You've got a life in you. That life governs you, and that life is governed by a spirit. Now you might be full of the world, loving the world, the things of the world. God be merciful to you. You might be full of creeds from some church. Some little prayers that you say to think it's going to pray to some dead person or make some kind of a sign across you. God be merciful to you. And you may be full of religion. That's worse yet. That's right. That's right.
Ndizozo.
The Bible said in the last days to be very religious, having a form of godliness. Having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away.
Lanum fananizo namata bedzi Maria Sivakarasha Simbarako Ufratire Vanuava.
If you're full of religion, you're miserable. Just religion, that's all.
Kanawakazara and Jinamato no Zatiti, Chinamato Chetin, this also.
If you're full of creeds, you don't know what you're talking about.
Kanawakazara and Jitend, wow, Zivis, I won't taura.
If you're full of the world, you're blind.
Kanawakazara and Yikauribofu.
And then again, you may be full of the Holy Ghost.
Zino Zidawakazara no Mayamchene.
Amen, I hope you are.
Amen, do not end up with Wakazara now.
And if you're not, I hope you get full. And if you're full of the Holy Ghost, what you got? You got power. You got love. You got peace.
Une simba. Une rudo. Une rugare.
My peace I give unto you, not as the world giveth by you. Rugare wangu nchakupai, kwete sokupa kwenyika. You got peace. You're sealed. You got a sign. Amen.
Une rugare. Wakasimbiswa, unechiratizo. Amen.
You got rest. You got joy unspeakable and full of glory. You're anchored. Oh my.
Unezororo, unemfaro singatauriki. Uye wakazara nokubwinya, wakazorora. Oh imiwe.
That's what you are with the Holy Ghost.
Ndizo zauri kana uno mweya mtsene.
You have, if you got full of the Holy Ghost, you have passed from death unto life, waiting for the general resurrection in the last day.
Une kana wakazadzwa nomweya mutsvene wabva murufu uchipinda muupenyu wamirira kumutswa kwezuva rokupedzisira. Amen.
In the world to come to our Lord Jesus Christ, of whose coming glory and majesty.
Munyika inouya kuburikidza naShe wedu Jesu Kristu akati achauya mukubwinya nomuumambo. Gungwa richabudisa vakafa varo mitumbi inoora yawo vakarara mairi icha.
Sleep in him. How do you get in him?
Vakarara maari unopinda maari sei?
By one spirit we're all baptized into one body.
Nomweya mumwe takabhabhatidzwa tose mumutumbi mumwe.
The corruptible body of those who sleep in him shall be changed and made like unto his own glorious body, whereby he is able to subdue all things unto himself.
Mitumbi inoora yawo vakarara maari ichashandurwa kuti ifanane newake unobwinya uyo wano kwanisa nawo kuisa zvinhu zvose pasi pake.
I heard a voice from heaven, said John, said unto me, right, blessed are the dead that die in the Lord.
Ndakanzwa izwi kudenga Johani akadaro richiti kwandiri, nyora vakakomberwa vakafira muna She. Uchapinda sei nomweya mumwe tinobhabhatidzwa mumutumbi mumwe.
The dying are from henceforth, for they rest from their labors and their works do follow them.
Vakafa muna She kubvira zvino nokuti vakazorora pamabasa avo naizvozvo mabasa avo anotevera.
That's what he sent the Holy Ghost for.
Ndizvo zvakatumira mweya mutsvene.
Oh, blessed assurance. Jesus is mine.
Oh, tsigiso tsvene. Jesu ndowangu.
I am in him and he's in me, the Father in him and he in the Father and Father in me and I in him.
Rimari ari mandiri baba ari mari na ye na baba na baba ari mandiri neni mawari.
Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine.
Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine.
Hallelujah. I'm an heir of salvation, purchased of God, born of his spirit. And washed in his blood.
I'm an heir of salvation, purchased of God, born of his spirit, when washed in his blood.
Amen. I wouldn't trade it all.
Amen. Aninga tenge sizi oh imiwe.
All rubies and diamonds and silver and gold, his coffers are full. He has riches untold.
All rubies and diamonds and silvers and gold, his coffers are full, he has riches untold.
For I'm a child of a king, I'm the child of the king.
For I'm a child of a king, I'm a child of the king.
With Jesus my Savior makes me a child of the king.
With Jesus my Savior makes me a child of the king.
Amen and amen.
Amen and amen.
I wouldn't swap it. I wouldn't swap it.
Aninga zichinjanisi.
I've got two or three more
scriptures.
Then, here's another scripture.
Zino heri rimwe gwaro.
When you are filled with the Holy Ghost, that's the things you have.
Kana wazadzwa no mweya mtsvene, ndizvo zvinhu zvaunazvo.
Then what are you to the world? An alien.
Ko uri kuchii kunyika mutorwa.
I know it's late, but it's never too late for this.
Ndizvo kuti nguva yapera asi haingapereri izvi.
An alien.
Mutorwa.
Oh, we're pilgrims and we're strangers here. We're seeking a city to come.
Oh, we are pilgrims and we're strangers here. We are seeking a city to come.
The lifeboat soon is coming to gather his jewels home.
The lifeboat soon is coming to gather his jewels home.
I can hear the water splash down the Ohio River, and I was a little boy preacher about 22 years old.
Ndikunzwa mvura ichitinira murwizi rweOhio ndichiri muparidzi muduku wamakore makumi maviri ane maviri ndichiimba rwiyo urwu ipapo. Uye ndakanzwa ndikatarisa kudenga ndikanzwa inzwi richiti tarisa kuno.
Here come that big light hanging right there. Come moving down over me, said, as John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, you'll have a message that will forerun the second coming of Christ.
Pakauya chiedza chiya chikuru chikaremberapo chichifamba kuya pamusoro pangu ndokuti sokutumwa kwakaitwa Johani Mubhabhatidzi kuti atungamirire kuya kwokutanga kwaKristu uchava nemharidzo ichatungamirira kuya kuchipiri kwaKristu.
Oh, how could I believe it?
Oh, ndaitenda sei zvakadai?
But it happened just the same.
Asi zvakangoitika zvakadaro.
And tonight revival fires are burning around
the world. Manelano moto yorumutiriro iri kubvira ichitenderera nyika yose.
Great ransom church of God lifted herself out of that place. Great campaigns of healing and signs and wonders and miracles showing forth the coming.
Church huri amwari yakadzikinurwa yakazvisimudza kubva panzvimbo iyi misangano mikuru nokupodzwa nezviratidzo nezvishamiso namashura kuratidza kuuya kwake.
You're an alien. And you're a stranger.
Urimienzi mutorwa.
You do strange things. Different what you used to do.
Unoita zvinhu zvisinganzwisisiki zvakasiyana nezvawaisimboita.
You don't act like you used to.
Hauchaiti sezvawaiita.
The people, the Holy Ghost, when it comes upon you, and you become filled with the Holy Ghost, you ignore the things of the world.
Vanhu, mweya mutsvene kana wauya pauri, uye iwo zvadzwa nomweya mutsvene, unoshaya hanya nezvinhu zvenyika.
You ignore the things that would beset you.
Unoshaya hanya nezvinhu zvinokukanganisa.
You ignore it.
Unoshaya hanya nazvo.
Then you become an odd acting creature, the ugly duckling to them.
Wozova chisikwa chinoita zvinokatyamadza waipa sedhadha kwavari.
The little eagle that was hatched under the hen's nest. And I preached in when the eagle stirs its nest.
Kamwana kechapungu kakachochonywa mudenderere huku sezvandakamboparidza kana chapungu chozunza dendere racho.
You're a funny looking creature to them.
Uri chisikwa chinosetsa kwavari.
But oh my, walking up the king's highway.
As oh imiwe unofamba munzira yamambo. Amen.
Oh, it's a highway to heaven. I'm walking up the king's highway.
Oh, inzira yokudenga uye ndiri kufamba munzira yamambo.
Say, look at that holy roller, that ugly duckling.
ungationa mtsena asingazvibati kunge dhadha rakaipa.
That's that holy roller preacher.
Uye ndiye mparidzi wavatendi vasina hunhu.
A famous Methodist preacher said to a man today in Lowell, said, I'd like to help Brother Billy, but you know what I do? I'd have to stick my neck out.
Mparidzi ane mbiri wechimethodist ati kune mumwe murume nhasi muLouisville ati ndinoda kubatsira hama Bill asi unoziva zvazvinoreva ndinenge ndava kutozvinyadzisa.
You don't have to stick your neck out for me. He stuck his life out for me.
Aungazvinyadzisi nokuda kwangu akapira upenyu hwake nokuda kwangu. Amen.
Walking up the king's highway. That's all.
Kufamba mumugwagwa washe ndizvo chete.
Filled with his spirit, born of his spirit, washed in his blood. Hallelujah, happy.
Oh, imiwe, kuzadzwa nomweya wake, kuberekwa nomweya wake, kusukwa muropa rake. Hallelujah, mfaro.
Then another thing. Why? What makes you do that?
Uye chimwe chinhu chii chinoita kuti uzviite?
You're still a human. But what makes you do it?
Uri munhu asi chii chinoita kuti uzviite?
Is because that you come, you, your spirit, come from above.
Chikonzero chokuti wauya, iwe mweya wako wabva kumusoro.
It's God in you.
Ndimwari mauri.
When I went over to Rome, I noticed that everyone had a Roman spirit.
Pandakaenda ku Roma, ndakaona kuti mumwe nomumwe ano mweya wechiRoma.
When I went to Greece, they all had a Grecian spirit.
Pandakaenda ku Greece, vose vaiva nomweya wechiGreek.
I went to England, they all had an English spirit.
Pandakaenda ku England, ndakaona vose vaino mweya wechiEnglish.
When you go places, you find
kana uchishanyira nzvimbo unowana.
Then you find the American spirit. It's horrible.
Chinonowana womweya womuAmerica wakaipa kwazvo.
When I went into the San Angelo's catacombs at Rome, they had a sign up there, please, American women, put on clothes to honor the dead.
Pandakaenda kumakuva eSan Angelo ari kuRoma, vaiva nechinyorwa chakanzi ndapota madzimai vokuAmerica pfekai mbatya kuti muremekedze vakafa.
American spirit.
Mweya womuAmerica.
Watch them get off the airplane, them little clothes on, everybody go to look at them, and here comes Miss America.
Vatarisa vachibuda mundege, netumbatswa tudukuduku, vanhu vose vanovatarisa kwakuya Mrs. America.
That's American spirit.
Ndiwo mweya womuAmerica.
You can tell where she's from. Dressed up, boy, hung a little old snotty-nosed poodle dog behind her.
Unogona kuziva kwaanobva akapfeka zvake vakomana achidhonza akapopika nemhuno dzakafondoka ndizvo.
Oh, yes. She's America, Miss America.
Oh, hongu ndi iye. Ndoko America, mukadzi wokuAmerica.
Walk down, you know, strut like that.
Anofamba munoziva achichidhonza.
Why? She's got American spirit.
Nei, ano mweya wokuAmerica.
But Jesus said, he testified against it that day. He said, you are from this earth below. I'm from above.
Jesu akati, akazvitsura zuva riya, akati, imi muri venyika ino, ini ndinobva kumusoro.
And if you've got the spirit of Christ in you, you are from above. Then you're a stranger here.
Kana uno mweya waKristu mauri unobva kumusoro zvino uri menzi pano.
But you got the nature of the place you're from.
Asi uno hunhu wenzvimbo yaunobva.
That's what I'm trying to say.
Ndizvo zvandiri kuedza kutaura.
A Roman comes over here, he scratches his head, and a German comes over here, American goes where?
Kana muRoma akauya kuno anokwenya musoro wake, kana muJerimani akauya kuno muAmerica akaendako.
Why you got the spirits of them countries you come from?
Nei, unomweya wenyika yaunobva.
That's what makes us so much different to the world. You're from above.
Ndizvo zvinoita kuti tisiyane nenyika, uri wokumusoro.
You're born, you're a citizen of another kingdom.
Wakaberekwa, uri mugari wehumwe umambo.
You believe it?
Munozvitenda here?
That's what the Holy Ghost is to make you a citizen of the kingdom of God.
Ndizvo zviri mweya mutsvene kukuita mugari wehumambo hwaMwari.
Then if you are a citizen of the kingdom of God, how does it make you act?
Zvino kana uri mugari wehumambo hwaMwari, zvinoita kuti uzvibate sei?
Like God does in his kingdom.
Sezvinoita Mwari muhumambo hwake.
Now what does God do in his kingdom?
Zvino Mwari anoita sei muhumambo hwake?
It's holiness, righteousness, purity of thought, purity of mind.
Utsvene, kururama, pfungwa dzakachena, mufungo wakachena.
Power in love, going to the lost, healing the sick, performing miracles, doing great things.
Simba norudo kuenda kuna wakarashika, kupota warwere, kuita mashura, nokita zvinoshukuru.
Then to the world you look crazy. They say, and guys are off at their head.
Zvino kunyika unoita sounopenga, vanoti, vakomana ava hachisina zano, maona.
But you are a citizen of the kingdom.
Asi uri mugari woumambo.
One more scripture if you want to write it down. John 12:24.
Gwaro rimwe ratsara kana muchida kunyora John 12:24.
Let me quote it to you right quick.
Regai ndikudze zvarinotaura nokukurumidza.
Jesus said, if a corn of wheat falls into the ground, except it die, it cannot bring forth another life.
Jesu akati kana tsanga yegorosi yawira pasi muvhu kunze kwokunge yafa haikwanisi kuunza humwe upenyu.
Now look, one closing remark now.
Tinoonai chinhu chimwe ndichivhara zvino.
Remember then, it is absolutely now to you people.
Tinorangarirai kuti zvimwe zvino kwamuri imi vanhu.
It's absolutely essential and necessary and compelling and compulsory that you receive the Holy Ghost now.
Zvinokosha zvikuru, zvinogombedzerwa, zvinomanikidzirwa kuti ugamuchire mweya mutsvene iko zvino.
For if you don't, you can't come in the resurrection.
Nokuti ukasaugamuchira haupindi mukumuka kwakafa.
Now watch, God cannot break his laws.
Zvinoonai Mwari haatyori mitemo yake.
We know that. He follows his laws.
Anotevera mitemo yake.
Now, a grain of wheat or corn will take, like Jesus said there.
Zvino tsanga yegorosi kana zviyo ngatidaro sezvakataurwa naJesu.
Of course, a corn in the Bible, I was just reading it today, refers to flax or any kind of seed.
Ndizvo kuti tsanga yegorosi mubhaibheri ndanga ndichizviverenga nhasi inoreva mbeu yefrakisi kana imwewo mbeu.
But wheat, barley, lays, or anything, it's a corn.
Asi gorosi bari chibage kana chimwewo itsanga.
But when a corn of wheat falls into the ground.
Asi kana tsanga yegorosi yawira muvhu.
Now all of us here have seen, know this happens.
No, pane tose pano takaona tinoziva kuti zvinoitika.
A corn of wheat or a grain of corn can look as perfect as it can be. And you put it in the ground, and if that corn.
Tsanga yegorosi kana tsanga yechibage ingaratidzika zvakanakisisa asi ukaisa muvhu uye tsanga iyi.
It has perpetual life.
Ino upenyu hunoenderera.
It'll go down today, reproduce itself in a stalk, and come back down, and go up again, and come back down. It's perpetual life.
Inosimwa nhasi yozvibereka mudzinde uye yosimwazve yokura zvakare yosimwazve upenyu hunoenderera mberi.
If that corn hasn't got the germ of life in it, no matter how beautiful it looks, it'll never raise.
Kana tsanga iyi isina upenyu mairi hazvinei kuti yakanaka sei haimeri zvachose.
It'll go to the ground and rot, and that's it.
Inogara muvhu yoora zvogumirapo.
Part of it, the materials, can be used for fertilizing and things in the ground.
Zvimwe zvayo zvimedu zvinosevenzeswa kukodza zvinhu zviri muvhu.
But as far as it ever living again, it'll never live unless it's got perpetual life in it.
Asi kuti zvorarama zvakare haikwanisi kusasara kwokunge iine upenyu hunoenderera mberi mairi.
Anyone knows that? You just can't.
Munhu wose anozviziva hazvitombokwanisiki.
There could be two men, one of them just exactly, both of them just alike.
Panogona kuva navarume vaviri, mumwe wacho akanyatsova.
One of them can be a good man, he can do good works, he can do so forth.
Mumwe wacho angava munhu kwaye, angaita mabasa akanaka, angaita zvimwewo.
But except that man has eternal life in him, he'll never rise in the resurrection.
Kunze kwokunge murume uyu aine upenyu husingaperi maari, haatombomuki pakumutswa.
He can't do it. There's nothing there to raise.
Haagoni kudaro. Hapana chokumutsa.
There's nothing to bring him up. There's no life.
Hapana chinomumutsa. Hamuna upenyu.
So you see, my dear brother, my dear sister, except the man be born again, he can in no wise come back into this kingdom.
Naizvozvo munoona hama yangu inodikanwa, hanzvanzi yangu inodikanwa. Kana munhu asingabereki kutsva, hapana mamukiro ake
He can't. Except this corn of wheat falls into the ground and dies. He's talking of himself. But he had not perpetual life, he had eternal life. And the life he gave to you that you might have the same kind of life. Now, if you've just got human life, enough to move you around, lust. She that liveth in pleasure is dead while she is alive. You can't rise. You might be the most popular girl in school. You might be the most popular girl at the card game of your society. You might be the best dressed woman in the country. You might be the prettiest. You might be the best built. You might be an idol to your husband. You might be all these things, which that's wonderful. But sister, unless you have the Holy Ghost in you, which is eternal life, at the end of this road, you are finished. And I don't care what you look like or how these things are, or how unpopular or popular you are, how pretty or how ugly, if you've got eternal life, there you'll live forever and forever.
Andina mosa kuti unoratidzika sei kana kuti zvinhu izvi zvakaita sei kana kuti hauna mukurumbira kana kuti unomukurumbira zvakadini wakanaka kana kuti wakashata sei kana uno upenyu usingaperi uchararama narini narini.
When the moon and stars is gone and the earth has weeped itself into the mountains and the deserts and everything has it's no more.
Kana mwedzi nenyeredzi zvapera nyika yazvipetera makomo marenje nazvose zvisisipo.
And the world's a toddling like a drunk man coming home at night, and the stars refuse to shine and fall from the heavens, and the moon turns into blood.
Nyika ichidzadzarika sechidhakwa chiri kudzoka kumba usiku, kana nyeredzi dzoramba kupa chiedza dzichidonha kubva denga, mwedzi woshanduka kuva.
The sun blushes and hides its face when they see the Son of Man coming.
You'll
shine in the righteousness of Jesus Christ to come forth from the grave as a young, beautiful woman to take your mate and live forever and forever and forever, and all eternal ages you'll still be living.
Muchapenya mukururama kwa Jesu Kristo kubuda muguva semhandara mudzimai wakanaka. Achiuya kutora mumwe wake wogara nokusinga peri peri narini nguva yose yezienda nakuenda unenge uchiri kungorarama.
That's what the Holy Ghost is for.
Ndiro basa romweya mutsvene.
If you feel the least tug, don't turn it away.
Kana uchinzwa kudhonzwa zvishoma shoma usazviramba.
What is the Holy Ghost? God in you.
Mweya mutsvene chii? Mari mauri.
What's it for? To continue his work among his people.
Wakapuirwei
to bring his church together, to bring a church to a place in this day far beyond the Lutheran, Methodist, and Pentecostals, into a place to adoption and a rapture and grace.
Kuisa church yake pamwe chete, kuisa church munzvimbo pazuva ranhasi inopfuura zvakanyanya Lutheran, Methodist, ne Pentecostals kusvika mukiitwa vana uye nyasha dzokubvutwa.
That when this part of the church, when the Spirit moves into this church here, it'll just raise and it'll bring forth all of the redeemed that's touched that Spirit.
Kuti kana chikamu ichi chechechi, kana mweya wapinda muchechi ipano, ichamutsa, vose vakadzikinurwa, vakabatwa nomweya uyoyo.
Those Lutherans who stood there with all the light they had in justification.
Ma Lutherina vakamira nechiedza chose chavaiva nacho mukururamiswa.
Those Methodists that fell on the floor and that threw water in their face from the Spirit striking them through sanctification.
Ma Methodists vaiwira pasi vachidirwa mvura kumeso nokuda kwomweya waivabata mukucheneswa.
Those Pentecostals that that they walked up and down the street and called them tongues to lung and jabbers and goose language and all of that.
Mapendekosa avo vaifamba vachikwira nokudzika mumigwagwa vakavati vendimi vanotaura zvisina maturo nomutauro isinganzwiki nazvose.
They'll stand in the righteousness of the sight of God at that day just as certain as this Bible stands here.
Vachamira mukururama pamberi pamwari nezuva iro ichokwadi sebhaibheri riri pano.
You believe me to be a servant, you call me as prophet. I don't call myself that, but you listen, I'm telling you in the name of the Lord.
Kana mchitenda kuti ndiri muranda, munonditi muprofita wake, andizvidaro asi tererai, ndinokuudzai muzita rashe.
Those that are in Christ will God bring with him at his coming at the resurrection, and only those that are in Christ.
Avo vari muna Kristo Mwari achauya navo pakuuya kwake mukumuka avo chete vari muna Kristo.
How do we get in Christ, folks?
Tinopinda muna Kristo sei vadikanwa?
By one creed we are all joined in, no?
Takapinzwamo nechitendwa chimwe here, kwete?
By one handshake we are all pulled in, no?
Takaiswamo nokukwazisana kamwe here, kwete?
By one water we are all baptized in, no?
Takapapatidzwa maari nemvura imwe chete here, kwete?
Or by one denomination we are all denominated in, no?
Kana kuti nedenomination rimwe takaitwa denomination, kwete?
But by 1 Corinthians 12:13, by one Spirit, Holy Spirit, God's Spirit, amen, we are all.
Asi 1 Korinde 12:13, no mweya mumwe, mweya mutsvene, mweya wamwari, tose tiri.
Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, walk in the light as he is in the light. We have fellowship one with another in the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all unrighteous.
Methodist, Baptist, nama Lutheran, ma Presbyterian, tinofamba mchiedza, sezo yari mchiedza, tinoyana na mumwe no mumwe neropa la Jesu Kristo, mwanakomana wamwari, rinotisuka pakusarura makose.
By one Spirit we are all baptized into one body and been made partakers of His grace.
No mweya mumwe, takababatizwa tose mumutumbi mumwe, tikaitwa vadyiwe nyasha dzake.
You cannot go to judgment.
Haupindi mukutongwa.
He that heareth my words and believeth.
Uyo anonzwa mashoko angu akatenda.
No man can believe until he's got the Holy Ghost.
Hakuna munhu angatenda kusvikira awana mweya mutsvene.
And believeth on him that sent me when the Holy Ghost has testified of his resurrection.
Uyo anotenda kuno uyo akandituma kana mweya mutsvene wapupura nezvokumuka kwake.
Hath eternal life and shall never come into judgment, but has passed from death unto life.
Ano, upenyu singaperi hapindi mukutongwa asi abva murufu achipinda muupenyu.
What? You'll never catch the judgment. You'll never stand at the white throne for judgment.
Chi, hauzopindi mukutongwa, hauzomiri pachigaro chichena chokutongwa.
You meet your judgment right here.
Unowana kutongwa kwako pano.
You pass your judgment when you pass and say, I'm no good and my learning is no good.
Wakapedza kutongwa kwako pawakakunda ukati handina kunaka uye kudzidza kwangu hakuna kunaka.
Lord, come into me and take me and lead me, Lord.
Ishe, uyai mandiri munditore, munditungamirire Ishe.
I don't care what this crazy world says, lead me, Lord, by your spirit.
Handina mosa kuti nyika iyi inopenga inoti kudii, nditungamirire Ishe nomweya wenyu.
You've judged then.
Unenge watotongwa izvozvo.
Judge yourself as a fool for Christ. And in his righteousness that day we'll stand immortal in his likeness.
Zvitore sebenzi raKristu. Uye mukururama kwake nezuva iro tichamira tisingafi takafanana naye.
Only one way how?
Nzira imwe chete sei?
By one Spirit. We are all baptized into one body.
Nomweya mumwe. Tinobhabhatidzwa tose mumutumbi mumwe.
And when you're in that body, judgment has already judged that body. And you've accepted him as the propitiation of your sins.
Zvino kana uri mumutumbi uyu, kutongwa kwakatoitwa pamutumbi uyu, uye wagamuchira somurevereri wezvivi zvako.
You say, I've done that, Brother Branham.
Ungati ndakazviita hama Branham.
Then, if the Holy Ghost has come back and give you a seal as a sign, that Spirit brings you into the body of Christ.
Zvino, kana mweya mutsvene wadzoka kukupa chiratidzo chechisimbiso, mweya iwoyo unokupinza mumutumbi wa Kristu.
You turn back the other way and you're a new creature in Christ Jesus.
Watarira rumwe rutivi uye wawe chisikwa chitsva muna Kristu Jesu.
You pass from death into life, old things is gone. And you are new in Christ.
Wabva murufu uchipinda muupenyu zvinhu zvakare zvapera wava mutsva muna Kristu. Amen.
Oh, please let me persuade you, my Christian brother or sister.
Oh, ndapota rega ndikugombedzera hama kana hadzvanzi yangu muna Kristu.
Don't let this revival pass you.
Usarega rumutsiro urwu ruchikupfuura.
You must receive the Holy Ghost.
Unofanira kugamuchira mweya mutsvene.
What is it? The Spirit of God.
Kochi mweya wamwari.
What was it for?
Wakapuirwei.
To lead you. Guide you, fill you, sanctify you, call you out into the church.
Kukutungamirira, kukuratidza, kukuzadza, kukuchenesa, kukupinza mchurch.
What is a church? What does the word church mean? Called out, separated.
Church chi, shoko rokuti church rinorevei, vakadanwa, vakatsaurwa.
Oh, I could take a sermon from that right now.
Oh, ndinoshuva kuparidza panyaya iko zvino.
Called out, separated, aliens away from the world, pilgrim and stranger, professing we have here no earthly city that we desire to live in. Oh, my.
Vakadanwa, vakapatsanurwa, vatorwa, vakabviswa panyika. Vafambi na wafuri wanoti pano pasi hatina guta ratinoshuva kugara. Oh, imiwe.
As Abraham and Isaac and Jacob sojourned, dwelling in tents in the land.
Sokufamba kwakaita Abraham, Isaka na Jacob vachigara mumatende.
They professed and they were pilgrims and strangers, the seed of the heir back there, the father of the heir.
Vaitaura kuti vaiva vashanyi na vaenzi mbeu yenhaka, nhaka yomumashure uko.
We are their seeds.
Tirimbeu yavo.
And they was looking for a city whose builder and maker was God. Amen.
Naizvozvo vaitsvaka guta iro muvaki nomugadziri waro ari Mwari. Amen.
They were searching.
Vaitsvaka.
And today their seed is still looking for a city that comes in. I don't want to get adjusted in this world.
Uye nanhasi mbeu yavo ichiri kutsvaka guta rinouya vachiti handidi. Kutikana mnyika ino.
I don't want nothing to do with this world.
Andina chandinoda kuita nenyika ino.
I'm looking for a city that's built four square.
Ndinoda ndiri kutsvaka guta rakavakwa namativi mana akaenzana.
I'm looking for a city that's got eternal life where the sun will never go down.
Ndiri kutsvaka guta rino upenyu usingaperi uko kusinganyuri zuva.
Where there'll never be old age, where there'll never be a crape on a doorknob or a grave on a hillside.
Kusina kukwegura kusingaiti mavara pambato wegoni kana guva mujinga megomo.
I'm looking for that city whose builder and maker of God.
Ndiri kutsvaka guta iro muvaki nomugadziri waro ari Mwari.
There's only one way to find it.
Pane nzira imwe chete bedzi yokuriwana.
There was a stone cut out of the mount without hands that rolled into the world and smashed it out and it became like wheat or chaff on the threshing floors.
Pane ibwe rakatemwa pagomo pasina maoko rikakungurukira munyika ndokuipwanya ikaita segorosi kana sehundi paruware.
Let that stone, the Christ Jesus, that stumbling stone to the world, a stone of an offense, a laughing stone, a stumbling block to the church.
Rega ibwe iri, Kristu Jesu, ibwe rechigumbuso kunyika, ibwe rinotsamwisa, ibwe rinosekwa, chigumbuso kuchechi.
But a precious and a large stone to the believer.
Rinokosha uye chikwezvero kumutendi.
A stone of assurance. A stone of rest.
Ibwe regutikano, ibwe rezororo, oh imwe.
Resting, I know that I have passed from death unto life.
Zororo, ndinoziva kuti ndabva murufu ndichipinda muupenyu.
My soul is at rest.
Mweya wangu wazorora.
Oh, hallelujah. Come unto me all you labor and heavy laden and I'll give you rest to your soul.
Oh, uyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa.
A sign That's to be evil spoken of, said the prophet to Mary.
Chiratidzo chinonyombwa muprofita akataura kuna Maria.
It'll be a sign. Sure it will.
Chichava chiratidzo, zvirokwazvo chichava chiratidzo.
But it'll be an assurance.
Asi chichava kugutsikana.
It'll be a love.
Ruchava rudo.
It'll be a satisfaction.
Kuchava kugutsikana.
It'll be something that you know you've passed from death unto life.
Chichava chimwe chaunoziva kuti wabva murufu uchipinda muupenyu.
My brother, my sister, as your brother, as your servant in Christ, let me persuade you as all my heart.
Hama yangu, hazvanzi yangu. Tsehama yenyu somuranda wenyu muna Kristo regai ndikugombedzerei nomwoyo wangu wose.
Don't you let this go over your head or go by you or under you.
Utsarega izvi zvichipfuura napamusoro pako kana kupinda napakati pako.
Receive it into your heart. And you'll be a happy person on earth.
Zvigamuchire mumwoyo mako uchava munhu anofara pasi pano.
I'm not promising you you'll get $1 million. No, sir.
Andisi kukuvimbisa mamiriyoni amadhora kwete changamire.
Brother Leo, I think he's been too much of that promise now. Millions of dollars.
Hama Leo, ndinofunga zvakavimbiswa kakawanda mamiriyoni amadhora.
The things that different ones say, if you be a Christian, you'll get $1 million and you'll be a rich man.
Nezvimwe zvakataurwa navanhu vakasiyana-siyana kana ukava muKristo unowana madhora mamiriyoni wozova murume akapfuma.
I'm not promising you nothing.
Hapana zvandinokuvimbisa.
I'm promising you this only thing I can promise you, his salvation.
Ndinokuvimbisa izvi, chandingakuvimbisa ruponeso rwake.
His grace is sufficient for every trial.
Nyasha dzake dzakakwana pamuedzo upi noupi.
The people of Pentecost, they didn't even want what they did have.
Vanhu paPentecost vakanga vasingadi zvavaiva nazvo.
I talk about millionaires.
Zvinotaura nezvemamirioneya.
They didn't want what they had, Sister Angie.
Vakanga vasingadi zvavaiva nazvo, hazvanzi Angie.
Like hear you and Gertie sing one of these days, where she at? Homecoming week one of these days.
Ndakuti muimbe na geti rimwe zuva aripi? Homecoming week rimwe zuva.
Many of them done passed across the border since then. Oh my.
Vazhinji vavo vakafa kubva panguva iyoyo. Oh, zangu.
They didn't ask for great things.
Havana kukumbira zvinhu zvikuru.
They didn't ask for money.
Havana kukumbira mari.
Why, Peter said, silver and gold have I none, but such as I have, I'll give it to you.
Mwezwe Petro akati chiriveri nendarama handina asi chandinacho ndinokupa.
I say that tonight, friends.
Uye ndinoti manherano, shamwari.
The joy, the love, the assurance that I have of Christ and his resurrection, such as I have, I offer to you.
Mufaro, rudo, kugutsikana kwandinako muna Kristo nokumuka kwake, ndizvo zvandinazvo ndinokupa.
I offer to you as God's children.
Ndinokupai savana vamwari.
And you come and stay at the cross if God calls you. And don't you get up.
Uye, uya ugare pamuchinjikwa kana Mwari akakudaidza. Uye usabvapo.
When you come tomorrow night, you come either to go in here and stay till it's over.
Kana mauya mangwana manheru, munopinda muno mogara kusvika tapedza.
Or come up and we go to pray and lay hands on you.
Kana kuti mouya kuno tokunamatirai nokuisa maoko pamusoro.
That's the order of the Bible, lay hands on them for the Holy Ghost.
And ndiwo urongwa weBible kuisa maoko pamusoro pavo kuti vawane mweya mutsvene.
And then we're going, you go to your home.
Sure kwaizvozvo moenda kudzimba dzenyu.
If you stay right there, if you stay all night, stay the next day, stay the next day, stay through the holidays, stay through the first year, stay on, stay until.
Kana mukagarako, mukapedza usiku hose. Pedzai zuva rinotevera nerinotevera garai zororose garai kusvika kutanga kwegore rambai makagara garai kusvika.
That whatever we instruct about tomorrow night, showing you the Bible what has to come, will come.
Kuti chipi nechipi chatinokurayirai mangwana manheru tichikuratidzai mubhaibheri zvinofanira kuitika zvichauya.
And when it comes, then there is enough devils and torment.
Kana zvazouya hapana madhimoni angakwanisa.
You know you've passed from death into life.
Munoziva kuti mabva murufu muchipinda muupenyu.
You're a new creature in Christ Jesus.
Mava chisikwa chitsva muna Kristo Jesu.
The joy bells of heaven are ringing.
Mabhero amufaro wekudenga acharira.
Brother Othel, I'm telling you, it has set you afar.
Ama Othel, ndinokuudzai zvinotungidza mwoyo wenyu.
Here's an old boy sitting here, an old brother of mine. That was a gangster, walking with guns on his side. looking for a man around the corner, somebody to blow their brains out.
Aripano mkomana akura gerepano, hama yangu yakura, aivatsotsi achifamba nepfuti dziri paruti vachitsvaga munhu apa neapo munhu wokupfuura.
And what happened?
Chino chii chakaitika?
One day he looked and believed unto life.
Rimwe zuva akatarira akatenda kuupenyu.
And he walked on.
Akaenderera mberi.
He followed my meetings.
Akatevera misangano yangu.
Then a poor guy with not enough to eat and laid and slept in bushes by the side of the tent. Hungering and thirsting.
Murume uyu murombo asina kudya kwakakwana akarara achikotsira makwenzi parutivi petende aine nzara nenyota.
One day the Holy Spirit comes.
Rimwe zuva Mweya Mutsvene ukauya.
Oh, my brother, it changed you, didn't it?
Oh, hama yangu, zvakakushandura hazvina here?
It brought life and took death away.
Zvakaunza upenyu ndokubvisa rufu.
Hatred left and love come in. Oh, my.
Ruvengo rwakabva rudo rukapinda. Oh, imiwe.
Enmity and strife all fell away. New life come in.
Ruvengo negakava zvose zvakabva upenyu hutsva hukapinda.
Look here at other times, others, other times, others, out through there.
Tarisa pano uone vamwe pamusoro pavamwe, vamwe pamusoro pavamwe, nekose uku.
Oh, the joy bells of heaven ringing.
Oh, mabera omufaro wekudenga achirira.
Friends, there's no way for me to express it.
Shamwari, handina nzira yekuzvitsanangura.
Listen, I might leave this. If you have believed my testimony as a servant of Christ, and have tried to show you out of God's Bible, it's right.
Inzwai, kuti ndikusire izvi, kana matenda chapupu changu somuranda waKristu, uye ndaedza kukuratidzai kuti ndizvo kubva mubhaibheri raMwari, uye kana mashoko.
And if my words seem like they might be just a little strange about this, look at that picture in the scientific world.
Uye kana mashoko angu achiita sokusanzwisisika panyaya iyi, tarisa mufananidzo uyo mune zvescience.
What's the fruit that this pillar of fire that led the children of Israel, what's the fruit it bears?
Tarisa chibereko chinoberekwa neshongwe yomoto iyi yaitungamirira vana vaIsraeri, ona zvainobereka.
See what it does, what it tells.
Onai zvainoita, zvainotaura.
It's not me that speaketh, it's him that speaketh through you.
Handisiri ini ndinotaura, ndiye anotaura nomauri, munoona.
It's not me that sees the vision, it's him that speaks through you.
Handisiri ini ndinoona zviratidzo, ndiye anotaura nomauri.
It's not me that heals the sick, it's him that's in you heals the sick.
Handisiri ini ndinopodza varwere, ndiye ari mauri anopodza varwere.
It's not me that preaches, I'm a backward coward and run for the very thought, but it's him that speaks through.
Handisini ndinoparidza ndiri mbwende yokupedzisira ingatiza kungofunga bedzi nezvazvo asi ndiye anotaura nomandiri.
I don't know the word, but he knows it. That's it.
Handizivi shoko asi iye anoriziva ndizvozvo.
That's it. That's what it is.
Ndizvozvo. Ndizvo zvazviri.
And there he is.
Ndipo paari.
That same angel of God is right here in this building tonight.
Mutumwa mumwe chete waMwari ari pano chaipo mumba muno manherano.
Oh, how I love him.
Oh, ndinomuda sei.
Now, how many wants to receive the Holy Ghost?
Zvino vangani vanoda kugamuchira Mweya Mutsvene?
Take examination of our lives.
Ongororai upenyu hwenyu.
How many hasn't received it and wants to raise up your hand?
Vangani vasati vaugamuchira asi vachida simudzai maoko enyu.
Say, Brother Branham, the depths of my heart, I want to receive the Holy Ghost. God bless you everywhere.
Mutama Branham kubva pakadzika pomoyo wangu ndinoda kugamuchira Mweya Mutsvene. Mwari akukomborerei kose kose.
How many of you that has received it and would like to go like did Acts 4 and say, oh Lord, stretch forth thy hand to heal and show in signs and wonders in the name of thy holy child Jesus and give me all boldness and love to speak and a new feeling.
Vangani venyu vakaugamuchira vanoda kuita sezvavakaita muna mabasa 4 muti oh ishe tambanudzai ruoko rwenyu rwokupodza nokuita zviratidzo namashura muzita romwana wenyu Mutsvene Jesu, ndipei kushinga kwose norudo pakutaura uye kuzadzwa patsva.
Yes, here's mine too. God give it to me.
Hongu wanguwo Mwari ndipeiwo.
Let us bow our heads in the deepest of sincerity. Each person holding your desire in your heart.
Ngatikotamisei misoro yedu mukutendeka kwakaperera mumwe nomumwe akabata chido chake mumwoyo make.
Lord Jesus, we close this little gathering tonight after the fellowship around the Word and the Holy Ghost.
Ishe Jesu, tinovhara ungano ino duku manerano, mushure mukuyana na pashoko nomweya mutsvene.
How He has blessed us and poured out into our hearts the oil of His Word.
Watikomborera chaizvo nokudurura mafuta eshoko rake mumwoyo yedu.
There are ministers, there are men here that were all walks of life that's tasted and seen the Lord is good.
Pana vaparidzi, pana varume, pano vanobva kwakasiyana siyana muupenyu vakaravira nokuona kuti Ishe akanaka.
We know what the Holy Spirit is now, a promise of God.
Zvino tava kuziva kuti mweya mutsvene chii, ivimbiso yaMwari.
It is eternal life to as many as believe.
Upenyu husingaperi kuna vose vanotenda.
And we know that the Holy Spirit was the Spirit of Jesus Christ sent back. And He's in us today.
Zvino tinoziva kuti mweya mutsvene waiva mweya waJesu Kristo watakadzorerwa uye ari matiri nhasi.
As God was above us in that pillar of fire.
Sokuva kwakaita Mwari pamusoro pedu ari mushongwe womoto.
Then He walked with us in a body that was called Emmanuel, God with us.
Akafamba nesu mumutumbi wainzi Emmanuel, Mwari anesu.
And now He is in us by the Holy Spirit, God in us.
Iko zvino ari matiri nomweya mutsvene, Mwari matiri.
Oh, Jesus said at that day you'll know that I am in the Father, and you are in me, and I am in you.
Oh, Jesu akati nezuva iro muchaziva kuti ndiri muna Baba, nemi mandiri.
You'll understand it that day because you're in a world of darkness, as to say now. But at that day, you'll understand. Father, it could not be made plain and perfect because then we'd have nothing to have faith for.
Baba, zvingagoni kujekeswa nokukwanisa. Nokuti kana zvadaro hapana patingaisa kutenda kwedu.
But all works of God is governed by faith.
Nokuti mabasa ose aMwari anoitwa nokutenda.
And by faith in your word, in the evidence of the Holy Spirit that we know is now, I ask that every hungry soul in here will be filled with the Holy Ghost.
Uye nokutenda shoko renyu chapupu mweya mutsvene watinoziva kuti uri pano zvino. Ndinokumbira kuti mweya wose une nzara muno uzadzwe nomweya mutsvene.
Those who do not have it and are hungering for it, just remember.
Avo vasinawo asi vari kunzwa nzara yavo, ingorangarirai.
We would say to them, Lord, like this, that you said, blessed are you when you do hunger and thirst. You shall be filled.
Tingati kwavari Ishe sezviya zvamakataura muchiti,
that's a promise, and it's even blessed to be hungering. You're blessed to even know that God has spoke to you. For it said, no man can come to me except my Father draws him first.
Wakaropafadzwa kungoziva kuti Mwari ataura newe nokuti zvakanzi hakuna munhu angauya kwandiri kusiya baba vangu vamudaidza kutanga.
Lord, those who are old veterans here, they put up their hands. I had up mine. Oh, Lord, give us strength, give us power to stretch forth the hand of Thy holy child, Jesus, that signs and wonders might be done.
Oh, Ishe, tipei simba, tipei simba, rokutambanudza ruoko rwomwana wenyu mutsvene Jesu.
That it might be a deeper ministry, a greater thing that's ever happened
yet.
Give us boldness and love to speak to the people. Grant it, Lord.
Be with
us in all things, we ask in Jesus' name.
And
tomorrow night, Lord, may there come such a rushing mighty wind fall into this building that it will be just like another day of Pentecost.
Uye mangwana maneru ishe dai kwa uya mepo inovuvuta nesimba mumba muno kuti zvigoita sezuva rePentecost.
The foundation's been laid. Everything is ready.
Neyo dzaiswa gadziro yose yapera.
The ox are killed. The fatlings are killed. The rams are killed. The table is set. The guests are invited.
Nzombe dzaurawa. Zakakora dzaurawa, makondobwe aurawa, tafura yagadzirwa, vaenzi vakokwa.
Oh Lord, send a jubilee of Pentecost tomorrow night into this building and fill every soul with the baptism of the Holy Ghost.
Oh Ishe, tumirai mhemberero yePentecost mangwana manheru mumba muno, muzadze mweya wose nebhabhatidzo yomweya mutsvene.
Granted, Father, we ask it in Jesus' name. Amen.
Zviite Baba. Tinozvikumbira muzita raJesu. Amen.
We'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold. Perhaps a thousand strings. We'll sing and shout and dance about. The Lamb will dry our tears. We'll have one home from homing week. The first 10,000. Amen.
Amen.
The precious blood of God's own Son has cleansed and sanctified. A wondrous people for His name, and they are called the bride.
Hallelujah.
Though you're neglected and despised, one day the Lord will bring those chosen ones within the gate.